Bajita renyus kurkwazo hamanevo garai zvenyu pasi. Ndinotenda kuti zvakataurwa pane imwe nguva kuti ndakafara pavakati kwandiri handei muimba yaJehovha. Zvino tine urombo kuti hatina nzvimbo, ndingati nzvimbo yekugara yavose vari pano, uye dzimwe nguva vachawanda mukufamba kwesvondo riri kuuya, zvevanhu vari kuuya vachinzwa nezvemusangano. Asi chikonzero chenguva ino yekutsaurwa chaive chokuti isu ti pamwoyo pangu Mweya Mutsvene wanga waisa iyi yambiro yapikisa mwoyo wangu kuti kereke muzuva ranhasi inofanirwa kuva nemharidzo iyi, nokuti ndinotenda kuti ndidzo mharidzo dzakanyanya kubudikira pachena muBhaibheri, nokuti zvinozarura Kristu ari mukereke yake panguva ino. Zvino hapana anogona kuva nokutenda kana kuziva zvaari kuita kana kwaari kuenda kusara kwekunge vaine chimwe chinhu chekuti chive hwaro hwepfungwa dzavo nekutenda kwavo. Naizvozvo kana rugwaro rwazarura Kristu kwatiri mumazuva ano ekupedzisira uye nechimiro chenguva, zvingatiitire zvakanaka kuti tiri njere tinzwisise kuti tave papi. Zvino tine urombo kuti chechi yedu haisi hombe kudarika apa. Rimwe zuva tinotarisira kuti tichave nayo. Uye mazuva mana apfuura aya, zvikuru sei ndichinzvera kuitira izvi, ndakanangana nedivi renhoroondo yebhuku yezvakazarurwa. Ndakasangana nezvinhu zvandisina kumbenge ndakafunga kuti zvakambofa zvakaitika, uye zvakatozondisvitsa pakamunzwiro kekuti shure kweaya mazera manomwe ekereke ndapedza izvozvo, ndingada kuita dzimwe mharidzo dzakadai dzakatevedzana dzekuvhundunyura iyo kereke yechokwadi nekereke yenhema pamwe chete, uye kungofamba nenhoroondo uye nerugwaro. Sepane imwe nguva ndakashingaira mumharidzo kuti nditore muzambiringa wechokwadi nemuzambiringa wenhema zvinowanikwa muBhaibheri, uye tiri tichaedza kuti tiwane zvigaro apo ndiri kufunga nezvevanhu vari kuedza kuve vakagara pasi, uye tichaedza kuwana zvimwe zvigaro tiedze kuzadza dzimba dziri seri kuno uye kunze, uye mamwe apoteredze kuti tikwanise kuti vamwe vanhu vashoma vange vakagarazve pasi munguva dzeshumiro. Zvino pane izvi ndingakumbira mumwe nemumwe wenyu vakanyatsobatikana pamusoro pezvinhu izvi, mungauya nguva yega yega yatichange tichitsanangura izvi.
This great book of the revelation of the seven.
Uye handingazvitorere kuita kana kuti kuzvifunga iri pachangu kuzvitorera iri bhuku guru rezvakazarurwa zvemazera manomwe ekereke, asi ndiri kuzembera zvachose pana Mwari kuti azvizarure kwandiri ipo pandinenge ndangosvika pazviri. Nhoroondo yepanyama iyo iriye yakatorwa kubva kuvanyori venhoroondo vane mukurumbira wepamusoro-soro vandinoziva nezvavo, mumba mangu mekuverengera ndine iko zvino chaiye makomendari anenge mashanu kana matanhatu: Two Babylons yaHislop, Fox's Book of the Martyrs, uye mamwe mabhuku makuru sePre-Nicene Council, mabhuku anenge mana aizvozvo, rimwe nerimwe rawo rine mapeji anenge mazana mana. Uyezve ipapo Nicene Council uye nenhoroondo yese yatinokwanisa, nokuti seri kwaizvozvi kubva patepi inoshandisa simba remagineti tichanyora komentari yemazera manomwe ekereke yekutumira kunyika yose yatinokwanisa, nokuti tava mumazuva ekupedzisira, tave pakuguma kwenguva. Hazvina kunge zvajekera mwoyo wangu zvakanyanya kusvikira pasarudzo dzakapfuura idzi, uye ipapo ndakaona kuti tave papi. Ipapo Mweya Mutsvene wakatanga kundizarurira kuti ndiyambire vanhu uye nekugadza izvi munzvimbo. Uye ini handikwanisi kuti ndizviite muchechi sazvino izvi zvikaringana. Uyezve ini dai kuri kuti ndangogara pasi ndongonyora bhuku, ndinonzwa kuti ndikaenda ini papurupiti uye kufemerwa kweMweya Mutsvene pakati pemaKristu kukauya pamusoro pangu kundibatsira, ipapo ini ndinenge ndave kunyatsokwanisa kunyora bhuku ipapo, mushure mekunge ini ndaitora kuva patepi, nokuti imomo tinowana kufemirwa kwaro. Mabhuku acho onguka anotigadziriswe izvishoma, nokuti tiri muno tinoisa zvinhu zvatisingagoni kuzoisa mubhuku. Uye ipapo isu, tinotora nguva yakarebesa pakuzidzokorora, kana ndoti ini ndinodaro. Uye ipapo mubhuku zvese zvinogadziriswa, asi tichaedza kuti tizviwane zvose zvese zvatinokwanisa pamatepi. Zvino matepi manheru ega ega, zvinyorwa nezvakadaro vakomana vachange vanazvo wangobuda panze apo. Zvino ini ndinogona kusazokwanisa manheru ega ega, tichipa mbiri kuna Mwari apo tazvitorera mutoro wekuedza kuti tiunze idzi mharidzo nomwe dzekereke, kana kuti mazera manomwe ekereke mumanheru manomwe, tichitora manheru ezuva rimwe chete, zera rimwe chete. Sekuti muvhuro manheru Efeso, chipiri manheru Simena, chitatu manheru Pegamo, china manheru Tiatira, chishanu manheru Sadisi, uye mugovera manheru Philadelphia, uye sondo mangwanani nesondo manheru iyo Laodikia, zera rekereke ratiri kugara mariri. Tichipa nhoroondo yekereke yekumavambo, uye vanyori nevanyori venhoroondo, uye vatumwa vezera iroro, uye mharidzo dzacho, uye mafambiro akaita kereke sekuburuka kwayakaita, tichipfuura kusvikira panguva ino. Uye zvinoshamisa kuona kuti zvakafanotaurwa norugwaro urwu zvinonyatsorova zvisingapotsi pane zvakaitika munhoroondo chaizvo nemazvo, kusvika papfungwa yese yazvo. Zvakatondishamisawo ini zvakanyanya, kusvikira nezuro ini ndanga ndaverenga kudzamana ndava kunzwa sekunge maziso angu anga ava kuzvimba, uye ini ndakabuda ndokubva ndati kumudzimai, handisati ndakamborota kuti zvinhu izvi zvakaita sezvizvi. Maona makuriro azvanga zvakaita. Uye zvino dzimwe nguva ini ndingangotadza kuzvipinza zvese muusiku humwe chete iyo kereke, iyo mharidzo kukereke. Uye kana ndikatadza kuzvipedza zvese pamanheru, zvino mangwanani anotevera nenguva dza 10 kiroko zvichaziviswa manheru ega ega kune avo vanoda kuuya kuzonzwa zvimwe zvacho zvese, nokuti tichazama kuedza kuti tizviise patepi. Naizvozvo ndichaita masevhisi ini kubva nenguva dza 10 kiroko mangwanani kusvikira na12 munguva dzemasikati, kuedza kuti tizviburitse izvo zvimwe zvemharidzo yacho zvese, nokuti vanogona kuzvibata patepi. Kwete, takaisa chiziviso chokuti panenge pasina shumiro dzekunamatira vanorwara, nokuti tiri kuda kuramba tingori pasi pekutaura kwechiprofita chebhaibheri. Zvino takave neshumiro yekunamatira varwere pano nguva ichangopfuura iyi. Zvino mushure mekunge shumiro idzi dzangopera, zvino tichaitazve shumiro dzekunamatira varwere dzidzokerezve panzvimbo. Asi pari zvino ndinoda kunyatsojekesa izvi kuti munhu wese akwanise kuzvirangarira kuti pari zvino muzvinhu izvi zvinogona kucheka nekutatamura nekutipa tose kuzunzwa kukuru. Asi ini ndine mutoro, kwete wezvimwe zvinhu, asi kuparidza iro shoko. Izvozvo ndizvo chete kungoti, asi kungobatirira ipo pashoko. Uye kakawanda zvinogona imo mumazera ekereke umu zvingangoonesa sangano remumwe munhu. Uye kana zvikadaro, hachisi chinangwa chedu kuti tiratidze kukasharara kungotaura chete izvo zvarehwa nerugwaro uye nechizaruro chandii nacho ini pamusoro paro. Uye kana iwe uchifunga kuti zvangu ini handizvo, rega hako kubva wakanganisika neni, chingondinamatira kuti Mwari vagondiratidza zvacho zvakarurama, nekuti chokwadiwo ini ndinoda kuve wakarurama. Uye zvino chimwe chinhu, ndichicherechedza mutoro wandinawo ini mumusangano wakaita seuno, kuti kudzidzisa vanhu kuti Mweya Mutsvene uchanditi ndidavirire pamashoko ese andichataura ndiri papurupiti ino. Naizvozvo munoona udzamu hwekurevesa hwatinopinda nawo muzvinhu izvi. Zvino isu ndingadai ndakaitira izvi kunze uko pamwewo pano, asi zvairi nyaya yekudzidzisa. Zvino isu kunze uko mumashumiro ekuvhangera, mumwe nemwe wedu ane pfungwa kana kunzvera kana sezvazvanga zviri tichipfuura mumazera. Uye isu tine makereke edu, uye izvo zvatakadzidziswa nemakereke edu, uye izvo zvatinotenda. Isu ini handifarire kuenda mukereke yemumwe munhu kana pakati pevanhu vakadaro, uye ndotaura chimwe chinhu chinopesana nezvakadzidziswa vanhu, nokuti zvapera zvese ini nepachena ndakaedza kuita kuti zvandinotaura kuti kana munhu ari mukatoriki uye akazembera nekereke yekatoriki kuti awane ruponeso akarasika, kana ari webhaptisti akazembera pakereke yebhaptisti akarasika, kana ari mupendekosti akazembera pakereke yepentekosti kuti imuponese akarasika. Asi kereke ipi zvayo, asi kana munhu dunga munhu mukuperera akazorora pakutenda mumabasa akapera kare akristu pakarivhari akaponeswa. Ini handina mhosva kuti ndewekereke ipi, nokuti nokutenda makaponeswa, uye zviri zvenyasha. Zvino dzimwe nguva mukuita izvi, zvino ndichafunga mukamba kango kadiki muno ako takatanga makore mazhinji apfuura tichingove nechimurwi chezvidhinha zvikuru zvekongiri, zvitsaro nezvakadaro, uye kave kuita sekanzvimbo kanoyera kwatiri. Zvinotinetsa, tinongonetseka kuona ichishandurwa neimwe nzira, nokuti pano ndipapo Mwari paakatangira kusangana nesu apo takanga tisati tambove kana neuriri pairi, asi zvasvika pokuti iko zvino yava kutosakara, uye tave mukuvaka muchirongwa chekuvaka pano kuti tizadze chinzvimbo ichi pano nechechi. Zvino kudzamara nguva iyoyo, ini ndinonzwa kuti kana ini ndadzoka kubva mumunda wokuvhangera pandisingarwadzisi hama uye kana maridzo nezvakadaro, ipapo zvinondipa kodzero yekuburitsa pachena maonero anguwo kubva pangu, kubva papurupiti ino. Uye saka kana uchiti ini ndakadzidziswa zvakati siyanei, ini ndinga, uye zvino mune izvi tinongokoka ani nani anoda kuuya. Maona, hapana ari kupa mari yekuti zviitwe kana chii zvacho, ndezvetabhanakeri ino. Uye ani nani anoda kuuya unongogamuchirwa kuti uuye, ingouya zvako. Saka ini ndinokukoka kuti uuye nebhaibheri rako pamusangano wese, uye uya nepenzura nepepa. Uye zvino nemakomendari ose nezvakadaro, ini handaikwanisa kuuya nemabhuku iwayo ose. Saka ini ndangonyora kunyora pasi nguva yega yega papepa pano apa tuma notes kubva munhoroondo uye mumakomendari nezvakadaro, kuti ini ndigogona kungozviverenga kubva pamanotsi pano pane kunge ndiine bhuku racho uye uchivhuravhura mapeji. Zvisinei, kana zvasvika pagwaro tichashandisa Bhaibheri, uye zvino zviri mukomendari, indi ndichatsanangura kana nhoroondo yacho ndiani munyori wenhoroondo wacho akataura izvozvo nezvakadaro. Zvino muhonguka pachiitiko chebhuku riri kuuya iri, haiwa, ipapo tinokwanisa kutaipa zvese zvakanaka ipapo, uye tinokwanisa kuti zvese zviitwe zvakanaka. Zvino tichaita zvose zvatinogona kuti tikurumidze kutanga uye tigoedzawo kupedza nokukurumidza kwese kwatingakwanisa. Zvichaita mazuva masere, misangano, svondo kusvika svondo. Mangwanani ano ndiri kutanga chitsauko chekutanga chezvakazarurwa, chebhuku yezvakazarurwa. Uye zvakazarurwa rakarongwa muzvikamu zvitatu, uye zvitsauko zvitatu zvekutanga ndizvo zvatichange tichibata nazvo pamazuva ano aya masere. Apo zera rimwe rekereke raigona kutitorera mwedzi mumwe, asi isu tichangorova nhongonya dzacho chete ndiwo madaniro atingazviite. Zvino pamunozowana bhuku racho rinenge rakanyorwa rakawedzerwa kunyatsodonongodza. Zvino zvakazarurwa zvitsauko zvitatu zvekutanga zvinobata nezvekereke, ipapo kereke yobva yanyangarika, isu hatichaiona iyo zvakare kusvikira nguva yekuguma. Kubva zvakazarurwa 1 kusvika 3 ikereke, zvakazarurwa 4 kusvika 19 iIsraeri rudzi, uye 19 kusvika 22 izvose zviri pamwe chete, uye matenda neyambiro uye nezvakadaro pakuguma kurongwa muzvikamu zvitatu. Maona, uye tiri kutora zvitsauko zvitatu zvekutanga zvakanangana nekereke, uye zera rekereke ratigere mariri. Zvino pekutanga zvinoita sekunge zvakangooma kuti papata, nekuti tinofanira kudzoka shure toita nheyo. Ndakanamata uye ndikanzvera, uye ndakaita zvese zvandaikwanisa kuedza kuti ndiwane manzwiro emweya mutsvene kuti ndozvigadza nenzira ipi izvi kuti vanhu vagozviona, uye kuitira kuti mukuzviona mujekerwe, uye zvikuitei kuti muuye padyo naKristu, nokuti tave panguva yekuguma. Uye chinhu chinoshamisa kwazvo, mukunzvera kwandanga ndichiita nhoroondo kuwana matangiro akaita kereke iyo, uye matsaukiro ayakazoita, uye nezvakaitika, uye kuona kambeu kamwari kachifamba kupfuura rimwe nerimwe remazera ayo, kupotsa kadziva zvachose pane imwe nguva. Zvino mangwana manheru tichatanga, uye tichave nechati pano, kwete chati asi breakboard, iro ini ndinoda kuita sekudzidzisa izvi kubva pa breakboard. Ndinotenda mudzidzisi we Sunday school mumwe wavo ane breakboard. Ndiri kuriona uko kumashure. Ndichaita kuti janitor vagoriunza voriisa kuno kumberi kuti ini ndigodzidzisa kubva pa breakboard iroro uye kuzvinyora monyatsoita chokwadi. Uye munokwanisa kuzvidhirowa papepa rako uye nezvakadaro uye tonyatsozvisvitsa padhuze sepatingakwanisa. Asi ini ndinoda kuti nditaure izvi tisati tatanga kuona kuvamba kwezera rekereke uye kuona maitiro ayo vaapostori, dzidziso dzacho uye zvinhu zvavaidzidzisa uye zvitevedzwa zvebhaibheri. Uye ipapo kuona kereke iyoyo munguva inenge ichikwata chechipiri chevaapostori, matangiro ayakaita iyo kuburuara, iyo chaiyo dzidziso yechokwadi. Chikwata chetatu changa chotaramukira kure kuzosvika pachikwata chechina zvanga zvaburuvara kusvikira mukungodziya. Iyo kereke yakabereka kereke yaingodziya uye ipapo kereke yakazara nemweya. Izvo ndinotaura izvi nekuremekedza kune umwari pamusoro pechinamato chemunhu umwe neumwe. Kubva pakutanga kusvikira panguva ino kereke chaiyo yechokwadi yanga iri kereke yechipendekosti. Ichi ichokwadi, Mwari wakachengetedza kereke iyi. Uye ini kakawanda ndinoshama paya Jesu paakataura chireva achiti musatya boka diki, chido chababa venyu kukupai humambo. Ini kakawanda ndaishama kuti izvi zvairevei, asi ini ndava kuzvinzwisisa iko zvino. Svondo rapera takava nemusangano kuShreveport, Louisiana, musangano wemweya wakakurisisa wandati ndambopinda ini muupenyu hwangu. Shreveport. Ini ndakange, ini ndaiva ndine mazuva mashoma ezororo, uye ini ndakaenda kuKentucky ndine hama Wood ava mumwe wemadhikoni ekereke kana kuti mutrustee ndingati kunovhima. Takaenda mumasango, ndakange ndapfuura tsindi yekutanga uye ini ndikati ndombomirira nokuti pane akanga auye achipfuura aine mbwa. Zvino ini ndikati ndombomirira kudzamara idzo tsindi dzadzoka dzichibuda mudzimango, dzamhanya dzichikwira mumiti mumango uye dzahwanda zvino. Ndikati kana dzabuda ndichagara pano ndomirira nokuti kuri kunyatsotondora uye chando chakachena uye nzeve dzaoma uye munoziva iyo mhepo inocheka ichipfuura nemumipata yakadzika. Ini ndikati ndichangomirira kusvika tsindi dzadzoka dzabuda. Ndichangonoti garei pasi. Pakarepo mweya mutsvene wakabva wati simuka uye uende kunzvimbo yaunoti Sportsman's Hollow, ikoko ini ndichataura newe. Zvino ndakaenda kunzvimbo iyi yandakatumidza ini kuti Sportsman's Hollow nokuti chikonzero ini ndakapa mazita kumakoronga emumipata aya pachangu ndaiitira kuti ndigoziva pandinenge ndiri. Sportsman's Hollow zvaiva nemhaka yekuti vakanga ini ndakaenda imomo ndikaona tsindi 13 dzakagara mumuti mumwe chete ndokupfuura uwandu hunotenderwa nemutemo kwava kusiya dzasara dzose dzirimo. Uye ndakabva ndaenda uye ndiwo mutambo wachoka, ndizvo zvinoitwa. Saka ini ndinopati Sportsman's Hollow. Uye iye wakanditi nzvimbo yaunotumidza kuti Sportsman's Hollow, kwete kuti iye wakaitumidza asi kuti ini ndini ndakaidana kudaro. Ipapo ini ndakaenda kunotangira zigoronga iroro uye tikagara pasi pemuti wemuoki muchena uye ndokumirira kwenguva inenge half hour. Hapana chakaitika, ini ndokubva ndarara pasi kuita zvekuzvambarara pasi. Ndakatambanudza maoko angu, ipapo iye akataura neni. Uye ipapo iye akati adaro, iyo mashoko aakandizarurira ini iye parugwaro irworwu rwatava kusvika parwuri mangwanani ano, ini ndakanga ndisati ndambozviona muupenyu hwangu hwose. Uye zvino ini pandakazosvika kuShreveport, Louisiana, mumwe mukadzi ari mukadzi ane chipo, zita rake anonzi Mai Shredder. Makore mazhinji apfuura, apo mutumwa waJehovha akasangana neni parwizi pazasi apa kekutanga uye akazvionesa ari chiedza. Uye mashoko ayo iye akataura ipapo makore 11 apfuura, apo ini ndakafamba ndichipinda mune mumwe musangano, mukadzi uyu muduku akasimuka uye akataura nendimi uye akadudzira. Zvakanga zviri shoko rimwe nerimwe zvimwezvo neizvo mutumwa akataura. Uye iyeyu mukadzi muduku mumwewo, apo ini ndakafamba kupinda mutabhenakeri pa kana kuti munzvimbo iri paShreveport, apo takanga tiri iyo life tabernacle, mweya mutsvene wakafamba pamusoro pemukadzi iyeye uye ukataura shoko rimwe nerimwe izvo zvaakanditaurira mugomo muye. Ipapo mweya wakatanga kufamba uye uchipa dudziro kufanotaura zvinhu naicho chizaruro nechiprofita. Zvinhu zvaizoitika mumusangano iwoyo manheru aitevera acho, uye hapana kana nguva imwe yazvakakundika. Zvisati zvaitika izvi, mumwe mukadzi muduku akasimuka mumusangano uyu, mukadzi mubhaptisti akauya ipapo asingazivi kuti odini, uye akange akamira pakati pemusangano, uye mweya mutsvene ukawira pamusoro pake akatanga kutaura nendimi. Mukadzi mubhaptisti waibva kukereke yeFirst Baptist yekuShreveport. Uye ipapo haana kuziva zvaakange aita, uye ipapo iye asati akwanisa kutaura chinhu, mweya mutsvene wakapa dudziro ukati, zvanzi naJehovha, mukati memwedzi mitatu pachave nemweya waMozisi, Eriya naKristu uchishumira tabhenakeri ino. Hezvo zvakaitika. Zvakakwana. Mumwe murume mubhaptisti anobva kuMeridian, Mississippi, achitanga kuisa ruoko rwake pafiriji yake kuti atore chimwe chiri kubva mufiriji, uye mweya waMwari wakauya pamusoro pake uye akataura nendimi asingazivi zvaari kuita. Uye asati anzwisisa kuti ari kuitei, mweya mutsvene wakataura ukati, enda kuShreveport, Louisiana, muranda wangu achakuudza zvekuita. Uye iye akauya ikoko akati, ini handinzwisise izvi, hazvisati zvakamboitika. Oh, ini zvangu, tave kurarama mumazuva ekupedzesera, toda kusvika pakuuya kwaShe. Iko kakereke kaduku, panguva dzose vanga vari vashoma, vari vePendekosti, handirevi vemasangano echiPendekosti, handirevi izvozvo, asi vanhu vane chiitiko chePendekosti. Pendekosti harisi sangano. Pendekosti chiitiko chinoenda panaani anoda, muKatorike, muJudha, muProseraiti, muMethodisti, muBaptisti, ani nani anoda ngauye. Chiitiko icho munhu dunga munhu. Mwari haashande nesangano kana iye kushanda muvahedheni serudzi kana boka revanhu. Anoshanda nemunhu dunga munhu. Ani nani anoda, angava muchena, mutema, weyelo, webrauni, methodisti, baptisti, protestanti, katorike, chiri chipi chaari, regai auye. Ani nani, ini ndinofara kwazvo kuti wakazviita nenzira iyoyo. Ini semumwe muchinda akamboti, ini ndingada hangu kumunzwa achitaura saizvozvo pane kudana zita rangu, regai William Branham auye, nokuti pangangova navana William Branham vanodarika mumwe. Asi iye paakati ani nani, ini ndinoziva ndinokwana ipapo. Naizvozvo ndiyo nzira iyo tose tingazwawo, ani nani anoda ngauye. Zvino ini ndinoziva kune vanhu vakawanda vakamirira kunze uku mumahotera uye mumamoteo vakauya kubva kwakasiyana pasi rino. Vaona, kune vanhu muno vakabva kuIreland nedzimwewo nzvimbo vakamirira nguva idzi dzakatarwa dzekuonana, asi handigoni kudzibata panguva ino iyi. Ndinoda kupa nguva yangu kune izvi. Manzwisisa? Apo ini pandinodzoka kubva kunzendo idzi, kazhinji ndinodzoka kuzove nemumwe munhu wandingashumira kwaari, nokuti vanochengeta nguva dzakatariranwa. Asi iko zvino totombovarega vachienda nokuda kweizvi. Zvino chinhu chimwe bedzi tisati tatanga zvebhuku iri. Pakuvamba kwakanga kuine kereke yechiPendekosti. Iyoyo kereke yechiPendekosti yakabuda ikafamba iri musimba romweya, ikanyora bhuku yemabasa. Pachikamu chechipiri yakatanga kuderera, kereke ikapinda mukuve zvetsika. Pazera rechipiri rekereke yakanga yanyatsove yezvetsika. Asi kaya kambeuka diki kePendekosti kakaramba kachiuyawo vemweya. Ipapo yakazopinda munzvimbo yemazera erima anenge chiuru chimwe nemazana mana anoraudzira emakore ezirima rekutambudzwa. Kaya kazera kadiki kechiPendekosti kakaramba kachirarama mese imomo. Kuti kakararama sei? Usandibvunze. Rwaive ruoko rwaMwari, ndicho chinhu choga chingadai chakazviita. Nokuti vaive varoverera pasi pazvitanda, zvino vaitora varume vachivazvambaradza pachigutsa, uye vagotora mbambo dzemiti vachikomerera mumakumbo avo, uye vorega mhuka, imbwa, dzichivadya kubva neshure, kubvarura matumbu avo vasati vambofa. Votora madzimai vovacheka vachibvisa mazama avo nechokuchekesa sekudai zamu ravo rekurudyi, uye vongomira zvino vorega ropa richingochururuka kubuda kusikira upenyu hwavo hwazongobuda mavari. Kutora vana kubva mumadzimai akazvitakura vachipa imbwa nenguruve kuti dzidye, ivo vakatotarisa zvichitonzi chikristu. Asi iro Bhaibheri rakati, uye Jesu wakati, zvichaitika kuti vachakuurayai vachifunga kuti vanobatira Mwari basa. Maona, uye zvino chinhu icho chakaramba chichingokambaira chichienda kusvika rave rimwe zera. Zvino pakupedzisira chakazobuda. Zvino tinocherechedza apo iyo kereke yabuda mukuvandudzwa, yabuda mugwara, ikabuda mugwara kubva panguva iyoyo, ikasuduruka kubva pamweya, ikasuduruka kubva pamweya, ikaramba ichingodaro kudzamara pazera rino rekupedzisira, apo yagadzirira zvino kubatana pachayo uye igogadzira mufananidzo kuchikara. Asi iwo mweya mudiki uchagara mumwoyo yevanhu kusvikira Jesu achiuya. Zvino tofanira kudaro. Rambai makaisa izvozvo mupfungwa dzenyu. Tichazvidhirowa pamamepu, totora nhoroondo nezvose, uye tigokuratidzai kuti ndizvo chaizvo zvazvakaita. Tokuregai mutore nhoroondo imi pachenyu, uye mugoiverenga kana kuona izvo zvinotaurwa nebhaibheri, uye neizvo zvinotaurwa naiyo nhoroondo, kuona kuti zvinonyatsosangana chaizvo izvo. Oh, dai tose tarega kungotora izvi sezvidzidzo, asi dai isu nekurevesa, nekurevesa tatora yambiro dzomweya mutsvene uye tonamata siku nesikati. Musarega chinhu chichikumisai kunamata. Tinopinda umu zvichavhundunyura upenyu hwevarume vaye vakuru vekare imomo. Kuzvipira kwavakaita uchaona kuti iwe wakaita zvishoma sei. Zvinoita kuti ndinzwe kuzvinyarira dzimwe nguva kuti isu tinoda kuti zvitiitire munyorododo nguva dzose, uye ivo zvinhu zvakanga zvakavaomera chose. Vaidzungaira, Pauro akataura muvaHebheru 11, vakapfeka matehwe emakwai nembudzi, vachitambudzwa nekurwadziswa, vasina chinhu. Chapupu chedu chichamira sei kana choenzaniswa nezvavo? Zvichabuda sei zvedu zvamiswa padivi nezvavo? Uye isu tinoda kuti zvinhu zvose zvinge zvakanyatsotinakira. Zvino mukungoremekedza, tisati tazarura iro bhuku, ndingada kuti isu tose vanokwanisa tingosimuka, tingomira kwekanguva pakunamata. Zvino nekurevesa kwemwoyo wako, femerai shoko remunamato wekuna Mwari. Ishe Mwari, iye musiki wematenga nenyika, muvambi weupenyu usingapere, uye mupi wezvipo zvose zvakanaka nezvakakwana, tingakukumbire imi Ishe chekutanga, mutiregererewo kushaya hanya nezvinhu kwedu kwose, uye nezvivi nekudarika kwatinoitira imi, uye kwatinoitirana isu nevamwe vanhuwo vakangoita sesu. Dai nguva diki iyi yekuuya pamwepo yarega kungoperera pakusimudzirwa kwemunhu wedu womukati, asi dai tavhenekerwa neimwe nzira, uye zvitipe kufemerwa kusvika tigoenda tinotaurira vamwe. Dai yave nguva yekuzvikumikidza zvakare, kubatana nemuviri uzere waKristu, uye nekuve takagadzirira kubvutwa. Mwari Baba, kwete nemanzwiro angu pachangu, ndichiziva kuti muranda wenyu nevamwe varanda vose havakwanise kuita basa guru iri. Tichicherechedza kuti vanhu vakuru vakaenda kare vakazvitorera pamwoyo yavo kuedza kuzarura izvi kana kupa mashoko avowo pamusoro pechizaruro chikuru, ipapo tinoona kuti isu kutodarika ivavo hatikodzerani nazvo, asi imi ndimi kukodzera kwedu. Uye ini ndinonamata, Baba vekudenga, kuti imi muite chimwe chinhu chakatsaurwa munguva ino iyi, kuti mweya mutsvene uve neukuru mumwoyo mumwe nemumwe. Dzingisai miromo inotaura uye nenzeve dzinonzwa. Uye kana izvi zvose zvapera, uye patinozvikumikidza kunemi, dai isu taifamba kubva mukati memba ino tichiti, zvanga zvakanaka kwatiri kuti tanga tirimo. Iwo mweya mutsvene wataura nesu patanga takagaramo, uye zvino tatsunga mwoyo kuita zvose zvatinogona. Apo zviedza zvemadekwana zvichiri kuvheneka, zvitenderei zvidaro Ishe. Dai panguva yemusangano uno itai kuti varume nevakadzi vabatirire patsva. Dai matimutsira vanotaura nendimi, vadudziri vendimi. Dai matimutsira zvipo zvekuprofita. Mutsai vaparidzi, vafudzi, vavhangeri, zvakadaro izvo, kuti kereke ikurudzirwe mutsai mamishinari aende kumunda mberiyo uye vaunze iyo ivhangeri inobwinya. Kwese uko kuchaenda shoko, dai iro rawira pavhu rakanaka richibereka zvakapetwa kazana, nekuti tinotenda kuti tave pakuguma kwechizvarwa, mugumo wave pedyo. Itai kuti zvidaro zvinhu izvi, Baba, uye pamusoro pezvose, Ishe, panguva ino imi ndibatsire ini, ndini ndiri pakushayiwa, nekuti ini ndinozvikumbira apo ndinozvikumikidza kune imi pashumiro idzi, muzita raJesu Kristu. Amen. Mwari wemasimba, uyo akamutsa Jesu kubva kuvafi, isu tinofara zvikuru kuziva kuti mweya wenyu unogara pakati pedu. Nguva dzose iye ndewe chokwadi, uye hapambofa pakaita shoko rimwe risiri rechokwadi. Uye zvino, Baba, endai mberi kusimbisa shoko renyu patinoverenga, kuitira mbiri yenyu. Uye dai mwoyo mumwe nemumwe sezvamakataura imi, ivai vakagadzirira, makabengenuka panguva, nekuti pachabuda chimwe chinhu. Zvingangova kuti vanhu vachagamuchira yambiro yavo yekupedzisera, yekuti vadzoke pazvinhu izvo vari kuita iko zvino, vaende munzira yakarurama. Tinokutendai imi Mwari mutsvene, muzita remwanakomana wenyu, ivo Ishe Jesu. Amen.
Turning now to the book of the Revelation, first chapter.
Toenda zvino kune iro bhuku rezvakazarurwa, chitsauko 1. Zvino chekutanga, ini ndinoda kuverenga ndima nhatu dzekutanga dzezvakazarurwa. Zvakazarurwa zvaJesu Kristu, zvaakapiwa naMwari kuti aratidze kumuranda wake zvinhu izvo zvinofanira kukurumidza kuitika. Akazvituma nomutumwa wake ndokuzivisa muranda wake Johani, wakapupurira shoko raMwari nezvekupupura kwaJesu Kristu nekune zvose, achireva zvose zvaakaona. Wakaropafadzwa uyo unorava navanonzwa mashoko okuprofita uku, vachichengeta zvinhu izvo zvakanyorwa imomo, nokuti nguva yava pedyo. Sezvandambotaura kare, zvino mune izvi tichaedza kupa kakumedura medura iko zvino keiri bhuku, maererano nedzinhoroondo nezvimwe zvakadaro. Uye nguva yega yega mukandiona ndava kutora zviri pamapeji ayo ndanyora pano zvinhu zvandakatora mumakomendari nezvimwe zvakadaro. Zvino munyori webhuku iri ndijohane, mutsvene Johane wokudenga, richinyorerwa chizvarwa chichazouya. A. B. Rakanangiswa kuvatumwa vanomwe veidzo nguva nomwe dzakatsaurwa dzenguva yechikristu, nguva inobva pamazuva avaapostori kusvikira pakudzoka kwashe. Uye ma zvino mazera anouya achitevedzana rimwe nerimwe, kubvira pakukwira kwashe wedu kudenga kusvikira pakudzoka kwaivo zvakare. Zera rimwe nerimwe rekereke rinotsanangurwa zvechimiro charo chepamweya. Iyi zera rimwe nerimwe rekereke rinogona kuzviona pacharo kuburikidza nezvemagwaro uye nekutaura kwemweya kwakaitwa kwavari. Apo mweya unotaura, zera rimwe nerimwe rinogona kuzviona pacharo. Zera rimwe nerimwe rakabereka muzambiringa wechokwadi wakristu, idzo mhandara dzakachenjera. Uye zera rimwe nerimwe rakabereka muzambiringa wokunamatidzirwa, mhandara benzi. Venhoroondo vanobvumirana. Uupenyu hwaJohani, Johani akararama makore ake ekupedzesera ari muguta reEfeso, uye akafira imomo akange ari pachitsuwa chePatmosi panguva yaakanyora iri bhuku. Zvakazarurwa yanga isiri nyaya yeupenyu hwake iye, asi inyaya yaKristu mumazera aizouya. Maona, changa chiri chiprofita, kwete upenyu hwaJohani, kwete upenyu hwaKristu, asi kuprofita zvezera raizouya. Kwanga kusiri kutaura kwechiprofita kwake iye, asi kurudziro dzaIshe mukurevesa changa chisiri chizaruro chamutsvene Johani wokudenga, asi chizaruro chaKristu ivo Ishe. Ndiro bhuku rekupedzisira retestamende itsva, asizve rinotaura mavambo nemagumo emwaka weivhangeri. Ndine vadzidzi vebhaibheri vanobvumirana naizvozvo. Matsamba kumazera manomwe ekereke akanyorwa mukuprofita kumazera aizouya. Pauro akanyora zveupenyu nekubwinya kwemakereke manomwe aivepo muzuva rake iye. Johani akanyora zveupenyu nekubwinya kwemakereke manomwe aive mune ramangwana, kuti Johani aitaura kuvafudzi vanomwe kana kuti vatumwa zvakanyatsonangana nemakristu ose ari pasi pevatumwa vanomwe ava vakasiyana-siyana. Zvino iro bhuku rezvakazarurwa zvino tichataura apo tave kunyatsozvimedura pamangwanani ano nepamadekwana, uye tichaedza kuti tibude kuma 11 o'clock kana 11:30 nguva yakadaro, uye ipapo tozotangazve manheru anhasi na7. Iko zvino zvakatakurwa muchitsauko chokutanga ichi, ndima yokutanga inongozvitaurira yega nokuti chizaruro chaJesu Kristu. Ndima yechipiri, mutsvene Johani wokudenga ndiye munyori uye muranda. Ndima yechitatu, makomborero anotaurwa. Ndima yechina kusvika kune ndima yechitanhatu, kwaziso kukereke. Ndima yechinomwe ndicho chiziviso. Ndima yechisere, umwari hwaJesu Kristu uri pamusoro pezvose. Ndima yepfumbamwe kusvika kundima yemakumi maviri, chiratidzo chePatmosi. Uye zvakare ndima yegumi neina negumi neshanu, kutsanangura iye mukubwinya kwakapetwa kanomwe kweunhu hwake. Zvakanakisa apo isi tinoona Kristu ari muunhu hwake hwakapetwa kanomwe zvakapetwa kanomwe unhu hwake muunhu hwezvaari, iye ari mukubwinya kwake kwekumuka kuvafi. Zvino dunhurirwa rinotsanangura unhu hwacho, chizaruro chaJesu Kristu, kwete chizaruro chamutsvene Johani wokudenga, asi chizaruro chaJesu Kristu, mwanakomana waMwari. Zvino shoko rechiGiriki rinoreva chizaruro ndi apokalipse rinoreva kubhedhenura. Uye ndanga ndichitora shoko iroro uye ndichiri tsvagurudza. Rinoreva kuti apokalipse ndiko kuzvakaita semuvezi agadzira chimupfunzo chihombe uye anenge akachifukidza nechidzitiro. Uye ipapo anoenda obvarura chidzitiro achichibvisa oratidza zvanga zviri seri kwechidzitiro. Kufugura. Uye iyi bhuku hakusi kufugura nyanyi-nyanyi kwemunhu Jesu Kristu. Asi zviro kwazvo rinotaura zveumwari hwake uye iye unhu hwake hwakapetwa kanomwe. Uyezve pamusoro pezvinhu zvaari iye sekuve muprisita, mambo uye zvimwe zvakadaro. Asi kuzarurwa kweramangwana remabasa ake iye mumazera manomwe ekereke ayo ari kuuya. Rino apo Ishe wedu akanga ari panyika, vadzidzi vakamubvunza iye vakati, "Tenzi, imi muchadzorera here panguva ino umambo kuIsraeri?" Uye Jesu vakati, "Hazvisi zvenyu kuti muzive ava iyi kana nguva." Uye hapana aizoziva. Vakati, "Kunyange mwanakomana panguva iyoyo akanga asingazive." Asi shure kwekufa kwake, kuvigwa uye nekumuka kubva kuvakafa, uye nekukwira kwake kuenda mukubwinya, iye akagamuchira kubva kuna Mwari ramangwana rekereke. Ipapo iye akadzoka kuunza iyi mharidzo kukereke, uye iyi mharidzo yekuuya kwake uye nechimiro chekereke dzake iye mukufamba kwezera. Iye haaikwanisa kuzviita asati asvika iye pakufa, kuvigwa nekumuka kubva kuvakafa, nokuti iye akanga asati azviziva panguva iyeyo. Asi macherechedza here maverengero anoita Rugwaro pano apa? Zvakazarurwa zvaJesu Kristu zvaakapiwa naMwari Kristu. Maitikiro ekuti Mwari Baba vakapa chizaruro kumwanakomana wavo Jesu Kristu, uye iye akatuma mutumwa wake kuna Johani kufananidzira izvi zvinhu zvaivako, zvaivako, zviripo nezvichazovako. Oh, zvakagadzwa zvakanakisa. Zvino muzera guru raiuya iri rakaonekwa naJohane. Zvino izvi ichi chizaruro chakapiwa kwaari nekukomekedza kuti chibhedhenure chinangwa chakatsaurwa chaKristu, izvo iye zvaachange ari uye zvaachange akaita muzera rimwe nerimwe. Ndicho chikonzero ndati mangwanani ano, chengetai pfungwa yenyu iri pakereke yechokwadi. Kereke yechokwadi yakatanga pazuva rePentekosti. Hakuna mudzidzi wezvinamato, mudzidzi weBhaibheri kana munyori wenhoroondo angambofa akati yakatanga mumazuva aMartin Luther, Wesley, zera rechikatorike kana rimwe zera ripi zvaro. Yakatanga paPentekosti. Ndipo pakave nekuvambwa kwekereke, ndiwo akave mavambo. Saka naizvozvo muhurukuro naani zvake mira pasuo rePentekosti, uye havana kumwe zvakare kwavangaenda. Zvakangofanana nekuisa tsuro mumunda, iwe uchiziva pane mwena yese, saka unenge waivhara yese. Inotofanira kudzoka pakare panzvimbo imwe chete payapinda napo ipapo. Haiwa, ndiyo nzira yacho. Ani naani anotaura nezvemakereke uye nezvemazera ekereke uye mabasa emweya mutsvene, unotofanira kudzoka kune chepamavambo pazvakatangira. Zvinotofanira kudzoka ipapo, nokuti Mwari haana miganhu uye iye ane masimba ose. Naizvozvo iye ari asina miganhu, iye haakwanise kuita chinhu pano apa ozoita chimwe chinhu chinopesana naichocho kunoku. Iye anofanira kuita nguva yega yega semaitiro aakamboita iye nguva yekutanga. Sezvakataurwa naPetro nemusi uyo apo vahedheni vakagamuchira Mweya Mutsvene, akati, "Tingarambidze mvura here tichiona kuti ava vagamuchira Mweya Mutsvene sezvatakaita isu pamavambo?" Jesu paaiva iye panyika akataura akati, "Zvaka pane akauya akati, zviri pamurau here kunesu kurama vakadzi vedu nemhaka ipi zvayo?" Jesu akati, "Uyo akaita murume akaita mukadzi nemhaka iyi murume acha." Akati, "Asi Mozisi wakatitendera Rugwaro rwekurambana." Jesu akati, "Zvakanga zvisina kudaro kubva pakutanga." Dzokera kumavambo. Naizvozvo kana tichataura pamusoro pezera rekereke, tinofanira kudzokera kumavambo tichiisa padivi mashoko ose akataurwa nemunhu upi zvake zera rose rapfuura. Iri ndiro bhuku rakanyatsosimbiswa kudarika rimwe bhuku ripi zvaro riri mubhaibheri. Iri ndiro bhuku rega iro Kristu akaisa iye chisimbiso chake pariri. Rinotanga nemaropafadzo, ronopera nekutukwa. Wakaropafadzwa uyo anoverenga, uye wakatukwa uyo unobvisa chipi zvacho kubva mariri. Ndiro rega bhuku iro Kristu akanyora pachake mubhaibheri rose. Mirayiro ine gumi iye wakanyora iye nemunwe wake. Ndizvozvo vajudha vakabatirira ipapo, uye nhasi ndezvakazarurwa. Uye kana Satani akavenga rimwe bhuku mubhaibheri, ndiro zvakazarurwa. Kune maviri anovenga magwaro ose, uye ndeese zvavo iwo mumagwaro. Asi kana pachii zvacho aanoshora kunyanyisisa, izvakazarurwa naGenesi. Nekuti Genesi inotaura mavambo, zvakazarurwa inozarura izvo zvichaitika kwaari muzuva rekupedzisira. Achasungwa kwechiuru chemakore, ipapo iye nemuprofita wenhema nechikara vachakandwa vari vapenyu mugomba remoto. Uye anorwisa bhuku yaGenesi pamusoro pekuti ndere chokwadi. Anotaura kuti harisi rechokwadi. Uye anodera pfungwa dzevanhu. Tarisai apo dhiabhorosi paari pabhuku iyo yaGenesi, kana bhuku yezvakazarurwa rekutanga nerokupedzisira. Uye bhuku yezvakazarurwa ine mifananidzo yakawanda mairi kupfuura mamwe ose mabhuku ari mubhaibheri. Ine mifananidzo yakawanda nekuti ibhuku yechiprofita. Ibhuku yechiprofita. Naizvozvo inofanira kuti inzwisiswe nevari muboka rechiprofita. Iri bhuku harina kunangiswa kuvanhu vese. Hakuna anogona kurinzwisisa. Tinopodza tamushaya. Iri bhuku rakaitirwa rimwe boka revanhu. Uko kuna Deuteronomio iro rinoti zvinhu zvakavanzwa ndezvamwari ndizvozvo, uye iye anozarura kwatiri isu vana vake zvinhu zvakavanzwa. Saka hazviende, pfungwa yenyama haigoni kugamuchira zvinhu zvikuru zvemagwaro izvo, nokuti izvi upenzi kwavari. Asi kune avo vane rudo neshoko ramwari, ndivo avo vakanyorerwa bhuku iri kukereke. Zvakazarurwa zvaJesu Kristu kukereke iri paEfeso, kukereke yeSimina, kukereke kumakereke zvichidzika zvakadaro. Zvakazarurwa zvaJesu Kristu kukereke. Ndapafarira ipapo. Uye cherechedzai, ndiko kupedziswa kwemagwaro, uzaro hwekupedziswa, uye mukugadzikwa panzvimbo rakaiswa panzvimbo yacho chaiyo pakupedzisira mubhaibheri. Zvakazarurwa zvenyaya yacho yese zvakagadzikwa seri kuno nemaropafadzo kune anoverenga, iro nekurinzwa, iro nekushurikidzwa kune avo vanowedzera kana kutapudza. Tiwo magumo ese. Medziso, hapana chingawedzerwa pariri. Uye apo munhu akaedza kutapudza chii zvacho kubva pariri kana kuwedzera chii zvacho kwariri, Mwari vakati vanobvisa chidimbu chimwecho kubva mubhuku yeupenyu. Maona, iye anobvisa mugove wake kubva mubhuku kana akawedzera kwariri. Naizvozvo kana tichiona chizaruro chakapetwa chaishe wedu kuti iye ndiani, izvo zvaari iye, kana pane munhu anozowedzera chinhu pane izvi kana kutapudza pazviri, kuprofita kwenhema. Vazhinji vakaedza kutaura kuti vane zvimwe zvakazouya pashure peizvi, asi izvi ndicho chizaruro chakazara chaishe Jesu Kristu. Vari muzera rekereke ravo, uye vari muzuva ravo, chizaruro chaishe vedu. Zvino kubhedhelura, shoko rechigiriki, chinhu changa chakavanzwa, kusabe kuzarura Kristu. Zvino ndima inotevera tinowana mundima yechipiri. Ndima yekutanga iri kubhedhenura Kristu, chizaruro kana kuti kufugura. Zera rekupedzisera uye nekuuya kwashe, mafukidzirwo azvanga zvakaitwa kuvaapostori. Vakabvunza mubvunzo wacho, asi mumwe chete bedzi ndiye akararama kusvika aziva nechizaruro chacho. Uye zvakadaro haana kuchinzwisisa, nokuti nhoroondo yacho yakanga isati yaitika. Zvino nhoroondo yebhuku iri, kana kuti zviri mukati mebhuku iri, zvanga zvakanangiswa kumakereke manomwe ari muAsia Minor, yaivepo panguva iyoyo. Zvanga zvakanyangiswa kumakereke manomwe iwayo. Kwaive nemakereke akawanda kudarika manomwe iwayo muzuva iroro. Asi imwe neimwe yemakereke aya yainge yakakosha, kukosha nekuda kweunhu waive mukereke iyoyo. Waizotevera mukufamba kwezera unhu wekereke iyoyo. Sewe-Efeso yaive nekaunhu kayo. Simina, Pegamo, zvichidzika zvakadaro. Philadelphia, imwe neimwe yemakereke aya yaive nekaunhu mairi kaizooneka zvakare mumazera aizouya. Oh, dai maikwanisa chete. Ani zvake anogona kuona zvazvinoreva pamweya magwaro aya uye angataura kuti haana kufemerwa? Maitiro ako chaiwo, icho chinangwa, iro donzo revanhu chairo, handiti zvinoratidza kuti rugwaro rwakafemerwa? Kuona Mwari magadzikiro avanoita zvinhu izvozvo. Izvo zvaunongoita pano mufananidzo wezvimwe zvinhu, saAbrahama achipirisa Isaka mwanakomana wake oga, mufananidzo waMwari vachipa mwanakomana wavo mazana mazhinji emakore akazotevera. Kuri Josefa akatengeswa uye akave mutirongo, achivengwa nevakoma vake uye achidiwa nababa vake. Jesu mumufananidzo. Mashandiro akaita mweya uchishandisa Josefa munhu, uye muunyoro kufananidzira upenyu hwaKristu zvakakwana. Maitiro ekuti Dhavhidha, mwanakomana waDhavhidha, akagara pagomo rimwero, apo Dhavhidha akarambwa kuva mambo uye akakwira napamusoro pegomo, gomo remuOrivhi, achicheuka shure achichema samambo arambwa. Mazana mashomba emakore mushure maizvozvo, mwanakomana waDhavhidha akakwira gomo rimwero samambo arambwa uye akachema pamusoro peJerusarema. Mweya uri mumufananidzo uye nemuchimiro. Oh, saka unokwanisa kuona here kereke huru yePendekosti muzuva rino rekupedzisira? Unoona here mavambirwo ayakaitwa naMwari nemusi wePendekosti? Mweya iwoyo unofanira kuramba uri mukereke mumazera ose. Vakazopindwa nekuita zvetsika uye nekusava nehanya. Vaifanirwa kutove nesangano. Vaifanira kubatanidza kereke nehurumende yenyika, uye pakupedzisira vakazviita, uye zvakakonzera mazana mazhinji emakore ekutambudzwa. Tevere kuvandudzwa. Vakabuda, uye gore rimwe nerimwe vanga vachidimura kubva pamweya uye vachiwedzera pane zvapanyama, kubva pamweya uye vachiwedzera pane zvapanyama. Kusvikira iye zvino vatogadzirira kuzviita zvakare. Tiri kurarama mune dzekupedzisira dzinonguva dzekuvhara, kupedziswa kwekereke. Tiri muPhiladelphia kana kuti muzera rekereke reLaodikia. Zvino chitsauko chekutanga, ndime yekutanga yakaziviswa kuna Johani. Zvino ndiani munyori? Johani. Johani. Changa chisiri chizaruro chaJohani, uye tinoziva kuti changa chisiri, nokuti changa chiri chizaruro chaIshe Jesu Kristu. Iye waiva izvi, iye anga akasarudzwa kuva mudzidzi, uye iro bhuku pacharo rinozarura chinhu chezvariri, Jesu Kristu, kune uyo waizarura. Uye rakatumirwa ku, uye akafananidzira izvi nemutumwa wake kuna Johani. Hatizive kuti mutumwa uyu aive ani. Bhaibheri haritaure kuti mutumwa uyu aive ani. Asi tinoziva kuti akange ari muprofita, nokuti Bhaibheri mumashure rakazotaura richiti, ini Jesu ndatuma mutumwa wangu kupupura zvinhu izvi, zvinofanira kukurumidza kuitika. Tevere tinozoziva kuti apo Johani paakatanga kunamata mutumwa uyu, mutumwa akati, ona kuti hauite izvozvo. Zvakazarwa 22, ndinotenda ndipo pazviri. Uye akati, nokuti ndiri wevaranda pamwe chete newe, uye wevaprofita. Anogona kunge akanga ari Eriya. Anogona kunge akanga ari mumwe wevaprofita. Johani akanga ari muapostora. Asi muprofita uyu akatumwa, uye Johani zvaive muapostora. Tarirai unhu hwedzimwe tsamba dzake dzose, zvinoratidza kuti haasi Johani akanyora izvi, nokuti hazvina unhu hwakafanana newaJohani. Torai Johani wekutanga, Johani wechipiri, zvichidaro, uye moverenga, uye motarisa unhu hwaizvozvo. Tevere mozotarisa unhu hwezvizvi. Johani akanga ari munyori uye ari muapostora, asi uyu mweya hwemuprofita. Munhu akatosiyana zvachose. Maona, hakusi kunyora kwaJohani. Changa chisiri chizaruro chaJohani, chaive chizaruro chaMwari chaJesu Kristu kumakereke. Uye chaive neJohani aingova munyori chete, munyori uye iro bhuku rinotaurawo zvimwezvo. Zvino harina kunangiswa kuna Johani, rakanangiswa kukereke. Ndizvozvo, Johani panguva iyoyo wakanga ari mufudzi wekereke yepaEfeso. Uye zvino bhuku rakanangiswa kuna Johani, kana kuti kukereke, kwete kuna Johani. Zvino ndima yetatu, iye anozivisa makomborero. Teerera izvi. Wakaropafadzwa uyu unorava navanonzwa mashoko okuprofita uku, vachichengeta zvinhu izvo zvakanyorwa imomo, nokuti nguva yava pedyo. Inguva ipi yava pedyo? Nguva zvinhu izvi pazvinoitika, apo ichi chizaro chaJesu Kristu chinopedziswa muzera rimwe nerimwe rekereke. Zvino chikonzero iye akazvinyora sezvizvi, dai akanga ati, zvakanaka, zvino iye vakanga vakamutarisira iye kuti dai zvakanga zvazarurwa, dai iye zvakanga zvazarurwa kuna Johani kuti iye akanga achazouya kana makereke iwayo ayo angopera. Ndiko kamufungiro kazvaiitwa naJohani. Asi dai zvakange zvakadaro, makereke iwayo achingopera chete, vouya. Dai aiziva, dai zvakazarurwa kwaari kuti pachave nemazera ekereke manomwe akareba zviuru zvakati kuti zvemakore, kana kuti mazana emakore akati kuti, zvino panenge pasisina chikonzero chekumirira, vaizongorara mazera rekereke ravo ropera. Naizvozvo, Mwari akazvitaura, uye hazvina kuzarurwa kwavari. Hazvina kunge zvakazarurwa kuna Martin Luther, zvinhu izvo John Wesley zvaaiziva pamusoro pemagwaro. Hazvina kuzarurwa kumaBaptist, izvo maPentecost anoziva pamusoro pemagwaro. Nokuti zviri muzera rakasiyana, inguva dzakasiyana, uye Mwari vanozarura zvinhu zvavo ivo zvatongova bedzi mumwaka. Oh, haugone kudyara gorosi munguva yepfumvudza uye wokohwa panguva imwe chete iyoyo. Unodyara mbeu, uye iyo inokura kusvika yaibva. Mwari anodyara shoko rake, uye iro rinonyatsokura. Zvino ipapo, isu tinozotarira shure, uye toti, hero iro paraive, haiwa chokwadi, tinoriona mushure mekunge razarurwa. Zvino, akaropafadzwa. Iro shoko, chiziviso chechiropafadzo, pandima yechitatu, kune avo vanoverenga kana kunzwa zvakavanzika zvaro. Zvinoita, pfungwa yenyama iri nyenyeredze, nokuti pfungwa yenyama haina chinhu chainoziva pamusoro pezvaro. Hazvishamise kuti pfungwa yenyama haizvizivi, nokuti Satani ndiye ari mupfungwa yenyama iyoyo. Uye Satani afumurwa, uye Satani haadi kuti iye afumurwe. Munocherechedza kuti zvinotyisa nekuvhundutsa sei kuna Satani kana akafunga kuti iye ave kuzofumurwa. Tarisai mune imwe yeshumiro, tarisai maitiro anoita vanhu. Imi zvitarirei mumusangano. Satani panguva yekuti ave kuda kuzofumurwa, pane mumwe munhu unoona chiso chake chichishanduka. Maona, havachaziva kuti vofungei kamwe kamwe. Mweya mutsvene unoburuka wofumura dhimoni iroro. Oh, anovenga misangano yemhando iyoyo. Ndicho chikonzero takava nehondo kwazvo, nokuti shoko raMwari rinomufumura diabolos. Maona, rinotaura zvaari. Sekuti ukati, mukadzi agere apa uyu, uri pasi pekufemerwa nemweya mutsvene, woti, zita rake ndimuzvari Jones, anobva kwakati kwakati, zvinoita seizvozvo, zvinosimudza mweya wake, zvokwidza kumusoro kuchimwe chiyero. Mandiziva sei? Murume uyu handizivi, saka unofanira kunge uri mweya. Mweya wemhando iko? Iwoyu mweya waMwari. Sei? Chii chiri kundinetsa? Une TB, kenza, chingave chii, asi zvanzi naJehovha. Ho, mavengerwo azvinoitwa naSatani izvozvo, nekuti iwo unomufumura. Zvino pfungwa yenyama inozvitarisa, yoti kuverenga pfungwa. Pfungwa dzake dzataurirana nepfungwa dzeuyo. Havazive kwavari upenzi, asi kune avo vanoziva kuti ichi chii. Oh, maropafadzo akadii. Chimbori chii? Chizaruro. Chizaruro chani? Chemunhu ari paburubiti? ChaJesu Kristo muzera rino rekupedzisira rekereke, achizvizarura iye pachake, sekuvimbisa kwaakaita iye kuti iye ndizvo zvaachaita. Maona, chizaruro. Maona, uye Satani anovenga izvozvo. Hene zvangu, akanyatsochivenga, anofumurwa. Chinofumura zano rake. Satani anovenga zvakazarurwa, uye naGenesi ndakazvinyora pano apa. Icho ndicho chokwadi chaicho. Zvino, anovengereiko chizaruro? Si achibva apikisana nechizaruro kudai. Imhaka yekuti mabhuku ose zvavo emushoko raMwari, naiyo kereke yaMwari, zvakavakirwa neudzamu hwose pachizaruro. Hazvizombofa zvakave kuburikidza nechikoro. Hazvina mhosva. Tingave nemaseminari akanaka akawanda sei. Ari kumashure shure muzera rakadzibaizwa. Bhaibheri uye nekereke zvinongori chizaruro. Zvamazviro kwazvo. Ngati zaruvei, ndine magwaro ananyora pasi pano, Mateo pa, pachitsauko 16, uye ndima 18. Timbotarisai zvishoma, zvishoma pana Mateo 16:18. Tione kuti rugwaro riri papi, pekuti chizaruro. Vachiburuka mugomo, ndima 17. Zvino Jesu akapindura akati kwaari, wakaropafadzwa iwe Simoni Bhajona, nokuti nyama neropa hazvina kukuzarurira izvozvo, asi baba vangu vari kudenga. Neni ndinoti kwauri, ndiwe Petro, uye pamusoro pedombo iri, ndichavakira kereke yangu, uye masuo eHadhesi haangaikundi. Zvino kereke yeKatorike inoti, akaivakira pamusoro paPetro. Haiwa, izvozvo ndiko kufunga kwenyama chaiko. Haungafungidziri pfungwa yomweya ichigamuchira chinhu chakaita saichocho. Samwari nemwanakomana wake iye pachake akamirapo, uye agovakira kereke yake iye pamusoro pemunhuwo zvake wemazuva ese akaberekwa muchivi. Murume wacho akazongozviratidza pachena. Iye nemweya mumwe iwoyo paari akatuka Jesu uye akamurapa pachena. Iye aripo anga asiri Petro, kana harisizve rimwe dombo rakanga riri ipapo sezvinorehwa nemamwe makereke kuti raive ipapo. Rakanga risiri dombo nokuti Petro dombo raaitaura iye nezvaro ipapo aisava Petro, raisavazve iye pachake. Zvino vazhinji vemaprotestanti vanoedza kuti aiva Jesu, aiva iye waakavakira iye kereke paari. Iye kwete, naizvozvowo handizvo. Kana mukacherechedza, akanga asiri Jesu, akanga asirizve Petro, chaiva chizaruro. Nyama neropa hazvina kuzarura izvi kwauri, asi baba vangu vari kudenga ndivo vaita chizaruro ichi. Tarirai, ndinoda kukubvunzai, mubindu reEden makanga musina magwaro akanyorwa, uye ipapo vakomana vaviri Kaini naAbheri, uye vose vaida kuita chipiriso nekuwana nyasha kuna Mwari. Pavakaita saizvozvo, Kaini akauya ndokuvaka aritari, Abheri akavaka aritari. Zvakanaka, kana zvirizvo zvega zvinodiwa naMwari, Mwari aizove asina kururamisa pakupa Kaini mhosva. Zvakanaka, ipapo Kaini akaita chipiriso naAbheri akaitawo. Vose vaviri ava vakaita chipiriso. Kaini akanamata naAbheri akanamatawo. Kaini akaita zvose zvakaitwa naAbheri. Saka kana kuenda kuchechi, kuva weimwe chechi, kuita zvipiriso nekunamata nekurumbidza Mwari, zvirizvo zvega zvinodiwa naMwari, ipapo Mwari anenge asina kururambisa kupa Kaini mhosva. Iye aita izvo chaizvo zvaakataura iye kuti zviitwe. Asi maona, Abheri nechizaruro akaziva kuti wakanga usiri muchero wakavaburitsa mubindu reEden sekufunga kwepfungwa zhinji dzenyama nhasi uno. Abheri akauya akapirisa michero yeminda, Mwari vakazviramba. Asi zvakazarurwa, ndinoreva Kaini akadaro. Ndinokumbira regerero. Kaini akapirisa michero yeminda nokuti aifunga kuti ndizvo zvakavaburitsa mumunda weEden. Tarisai chizaruro ichocho, tarisai kusawirirana kwachiinako, tarisai kurwadzisa kwachinoita nhasi uno. Asi wakanga usi muchero wakavaburitsa. Eva haana kumbodya maapuros. Zviro kwazvo akazoziva sei kuti haana kusimira kuri kudya apuros? Zvaive nechokuita neupenyu hwekusangana kwemurume nemukadzi, zvaitofanira kudaro. Zvino tinotora izvozvo sezvidzidzo uye tinotozodzoka mazviri. Havana kana gwaro rimwe. Vamwe vacho vanoti, zvakanaka, mukadzi akati, ndawana mwanakomana kubva kuna Mwari, hongu changamire. Kana nechipfevewo, Mwari ndiye anoita upenyu hwese. Asi upenyu hwakacheyama, tarisai hunhu hwaive nemukomana iyeyo. Airewa baba vake, diabolosi, ruvengo, utsinye, mondi. Maona? Uye kuti ipapo, Abheri, apa vaka, vabereki vake dzimwe nguva vakamuudza kuti miti yaive nemichero pairi nezvakadaro. Asi zvakazarurwa kuna Abheri. Abheri akaenda ndokunotora gwayana kuitira ropa, kutora upenyu, kwete muti wemuchero, kuuya nemaaprosi, nemabhanana, nemapeya. Asi Abheri nechizaruro chemweya, vaHebheru 11, akapirisa kuna Mwari chipiriso chaipinda pakunaka. Mwari akachipupurira nokuti zvakazarurwa kwaari nokutenda. Ndipo pakavakira Mwari kereke yake iye. Nekuti nyama neropa hazvida kumbokuzarurira izvi. Hauna kumbozvidzidza izvi kuseminari. Hapana munhu akambokudzidzisa izvi pamwe pano. Asi baba vangu vari kudenga vakuzarurira izvi. Hezvo, nyaya yose iri pachizaruro. Kereke yose pamusoro pedombo iri rechizaruro chaJesu Kristo ndichavakira kereke yangu. Ungangotora zvinotaurwa namufundisi, ungangotora zvinodzidziswa neseminari, ungangotora zvinotaurwa nekereke, uye hazvisirizvo nazvino. Ungagona kunge uchizvitsanangura zvakatsetseka, asi kusvikira Mwari vakuzarurira kuti Jesu Kristu mwanakomana wavo, uye iwe waponeswa kuburikidza neropa rake pamusoro pechizaruro ichocho chokuti iye ndiye muponesi wangu. Pamusoro pedombo iri ndichavaka kereke yangu, uye masuo eHadhesi haakwanisi kuikunda. Saka zvino munoona kuti sei Satani achinyanya kupikisana nebhuku yezvakazarurwa. Chipi zvacho chakazarurwa? Chizaruro chemweya Satani anopikisana nacho. Ndicho chikonzero achinyanya kupikisana neshumiro nhasi uno, nekuti chimbori chii kuzarurwa kwaKristu? Regai kereke ienderere mberi nemapato ayo makuru nemasangano netumharidzo twayo twakanakisa nezvakadaro. Regai vaende mberi. Satani haaneti zvakadaro izvo. Havana kana matambudziko. Munhu wese anenge achivabhabhadzira kumusana kana pazosvika nguva iyo Mwari kuburikidza nemweya mutsvene anozarura Kristu zvakare mukereke nesimba rekuratidzwa kwekuporeswa kwevanorwara uye nekuita zviratidzo izvo iye akati zvichatevera vanotenda kuti zviitike. Ipapo Satani anoshanyarika panhoo yake, anoita chimwe chinhu pamusoro pazvo. Kusvika nguva iyoyo Satani haana basa kuti unopinda chechi ukadini, haana basa kuti zvakadini. Asi kana Kristu akazvizarura kwauri kuti iye ndiye mwanakomana waMwari, uye kuti mabasa aakaita iye newe unoaitawo, kwete mamwe mabasa asi mabasa mamwe chetewo. Uyo anotenda mandiri, mutsvene Johani 14:7, uyo anotenda mandiri mabasa andinoita naiye achaaitawo, kuita mabasa mamwewo uye zvikuru kune izvozvi. Nekuti Kristu haaigona kuparidza rubhabhatidzo rwemweya mutsvene zvichave zvikuru, haaigona kurunza kwavari nekuti mweya mutsvene wakanga usati wapiwa ipapo. Asi apo Jesu akauya akapirisa upenyu hwake, uye mweya mutsvene ukagodzoka, ipapo vakanga vave kuchikwanisa kupa upenyu husingaperi kuvanhu. Ndizvo zvikuru zvacho. Asi zviratidzo neminana Jesu akataura pachena akati muna Mako 16, endai munyika yose muparidze evhangeri kuzvisikwa zvose. Kusvikepi? Nyika yose. Vangani? Zvisikwa zvose. Kana bedzi vhangeri iri riri kuparidzwa, zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda. Zvino izvozvo pazvinova chizaruro, hama vava pedyo neumambo, ipapo padombo iri ndichavakira kereke yangu ini, uye masuo eHadhesi haakwanise kuikunda. Nokuti murume kana mudzimai akambova seri kwerenje ari oga sezvakaita Mozisi, uye chizaruro chaMwari chigoratidzwa kwaari kubudikidza nomweya mutsvene, hapana chinogona kumuzunguza. Akangozvisimbira nekusimba kwose. Satani anovenga chizaruro, hachide zvachose. Chinovhiringidza mazano ake. Mamiriro ebhuku anoratidza kuti haasi Johani akarinyora ndizvozvo, nokuti ndeimwe zvinyorwa zvake, asi hakusi kufemera kwake. Kufemera kwaMwari ndiko kunonyora bhuku. Zvakanaka, ngationei zvarinotaura zvino. Wakaropafadzwa uyu anorava navanonzwa okuprofita uku vachichengeta zvinhu izvo zvakanyorwa imomo, nokuti nguva yava pedyo. Zvino nguva yava pedyo chii? Ndeapo chizaruro chizere chaJesu Kristu chinenge chaziviswa kukereke dzake. Zvino apo mazera paanopfuura zvinobva zvazarurwa kwavari. Iye zvino tave munguva chaiyo yekuguma. Nokudaro tanyatsosvika kumagumo enyika, tasvika kumagumo enhoroondo yenyika. Zvino svondo rino richati rapera, uye Mwari ainesu achitibatsira, ticharatidza kuti tiri pamagumo emazera ekereke. Tiri muFiradelphia kana kuti zera rekereke yeRaodikia, magumo emazera ose. Tave kumagumo ezvematongerwo enyika, tave kumagumo enyika sezvairi, tave kumagumo ezvinhu zvose, tave kumagumo ezvinhu zvose zvakasikwa. tagadzirira kupinda. Ndichiuya pane rimwe zuva, ndinotenda kuti ndaenda kuShreveport, kana kuti kuuya kune imwe nzvimbo. Ndakatarisa ndikati, miti iri kufa, uswa uri kufa, maruva ari kufa, ini ndiri kufa, nyika iri kufa, zvinhu zvose zviri kufa, zvinhu zvose zviri munyika ino zviri kufa. Tigere muno mangwanani ano, tiri kufa. Zviro kwazvo pane nyika kune imwe nzvimbo, uko zvinhu zvose hazvife. Kana paine imwe kunofa zvinhu zvose, kunofanira kuva kune imwe uko zvinhu zvose zvinorarama. Ndizvo zvatiri kushuvira, kusvika kune nzvimbo iyo pane miti inogara isingafe. Oh, uko zvinhu zvose hazvifi uye zvimire mukubwinya kwaMwari. Iye zvino, zvino mavhesi matatu okutanga atava nawo zvino, tichiisa waro rokutanga chizaruro chaJesu Kristo, rechipiri chakapiwa kuna Johani nemutumwa, zvino retatu nderokuti akaropafadzwa. Chiropafadzo kune avo vanoverenga, uye kana usingagone kuverenga, akaropafadzwa uyo anonzwa. Haukwanisi kuverenga, unongorinzwa. Ndizvo zvoga, akaropafadzwa uyo anoverenga, uye kana usingagone kuverenga, akaropafadzwa uyo anonzwa, nokuti nguva yava pedyo. Iye zvino, fungidzirai zvinorehwa nezvitevedzwa izvi. Ndezvekuti Johani munyori uko achingunozvinyora akanga, uyu ndiJohani pano ari kungoti maropafadzo nezvimwe zvakadaro. Zvino zvandinofunga kuti zvazvaiva mutestamende yekare, muprisita aisimuka mangwanani overenga magwaro, ungano yaiteerera, vazhinji havaigona kuverenga. Saka akati, akaropafadzwa uyu anoverenga neuyo anonzwa. Maona, muverengi uye nemunzwi, uyo anoverenga nekunzwa akaropafadzwa. Saka kana ukangogara uchizviteerera, wakaropafadzwa. Akaropafadzwa uyo anoverenga uye neuyo anonzwa, nokuti nguva yave pedyo. Zvino kubva pa4 kusvika pa6 ikwaziso kukereke. Iye zvino tinoda kutora yechina neinhanhatu. Zvino tisati taendapo, ndinoda kuti munhu wose agoedza kufungisisa zvino. Chinombori chii zvino? Chizaruro chaJesu Kristo. Apo Mwari akabvisa chifukidzo panguva. Hepanoi iyi nguva iyo isina kuonekwa naJesu paaiva pano panyika, mazera ekereke, izvo zvaizoitika. Saka Mwari akabvisa chifukidzo, akachifukura ndokutendera Johani kuti atarise mukatimo uye kuti agoona kuti zera roga roga rekereke raizoitei, ndokuzvinyora mubhuku ndokuzvitumira kumakereke manomwe. Chinombori chii? Kristu achizarurwa mumazuva ekubata kwake rizere nezviitiko iro bhuku. Uye ibhuku rechiprofita rakapiwa naKristu, Mwari akaripa kwatiri kubudikidza nemutumwa wake, rakanyorwa naJohani. Uye chiropafadzo kune wose anoriverenga kana anorinzwa richiverengwa, nokuti nguva yave pedyo kana izvi zvose zvazadzikiswa. Tave nemamiriro akanaka zvino, uye rangarirai, tiri kuchengeta kereke mupfungwa yedu kune rimwe divi. Kereke yakatanga kune rimwewo divi. Kereke inoguma. Mune zvakawanda imomo muvhuro manheru paticharova mazera ekereke. Johane, kukereke nomwe dziri paAsia, nyasha ngadzive nemi norugare zvinobva kuna iye uripo, wakanga aripo, nouchazovapo, nokuno mweya minomwe iri pamberi pechigaro choushe. Zvino tave kupinda muzvikamu zvakavanzika uye zvakadzika zvemufananidzo. Zviri kutaurwa kumakereke manomwe ari muAsia Minor, vaiva ne mazera panguva iyoyo aizouya munguva iri mberi. Akakwidziridza nekuarumbidza nokuda kwemabasa awo uye nezvavakanga vaita. Asi iye zvino zviri kutaurwa kumakereke manomwe ari muAsia Minor. Zvino Asia Minor yakanga isiriyo Asia yose, nyika huru yose yeAsia yaingova chikamu chiduku. Vanoti ivo inzvimbo yakakura sedunhu rePennsylvania, munoona, kana zvimwe zvakadaro, kana Indiana. Ingori nzvimbo duku kwaiva nemakereke manomwe aya, kwaiva nemakereke anodarika aya panguva iyoyi. Uye asi zvakaratidza unhu hwaiva madziri. Zvino ndiri kuverenga pano zvandakawana pakuverenga kwangu kubva munhoroondo yavo. Uye ndiye akatukwa uyo anonzwa uye kana asingazoteereri kwazviri. Uye iye zvino zvinodzika kusvika munguva yevhesi iri rechina patiri kuda kutsanangura chimwe chinhu pano. kubva kune uyo wakanga aripo, uye aripo, uye achazouya, uye ane mweya minomwe, kubva kumweya minomwe iri pamberi pechigaro chake chokutonga. Zvino, mweya, tichasvika kwairi munguva inotevera. Zvino, pano zvinoratidza, kana mukacherechedza iyi imomo, uye zvakare muvhesi rechinomwe kana vhesi rechisere, anouya zvakare achiti achiratidzazve. Zvinocherechedzai, makereke manomwe anotaurwa nezvawo, kubva kune uyo aripo, wakanga aripo, uye achazovapo, wakanga aripo pane imwe nguva, aripo, uye achazouya. Zvino, anoratidza pano kupetwa kwake kutatu, kupetwa kwake kutatu kwekuratidzwa kwebasa rake. Zvino, ukatora verse 8, tichaenda kwariri mukati meminiti. Tichatora verse 8. Ndini Alpha naOmega, mavambo nemagumo, ndizvo zvinoreva Ishe, aripo, wakanga aripo, nouchazovapo, wamasimba ose. Zvino takabata verse 4 neverse 6 patiri kuona ose ari maviri akafanana. Rimwe anoti kuna iye wakanga aripo, aripo, uchazovapo, chii chari kuedza kuisa pamberi pekereke? Humwari hwake. Nhasi vanhu vanoedza kumuita muprofita. Anodarika muprofita. Uye vamwe vanhu vanoedza kumuita vanamwari vatatu. Hahasi vanamwari vatatu. Ndimwari mumwe chete akararama mumahofisi matatu. Kuratidzwa kutatu kwamwari mumwe chete. Zvinorangarirai, ichi ndicho chizaruro. Zvino ani nani anochinzwa uye ogorega kuchengetedza mashoko ebhuku iri, chikamu chake chichabviswa kubva mubhuku reupenyu. Jesu haasi kuzvizarura savanamwari vatatu, asi samwari mumwe chete nemahofisi matatu. Zvichange zvakapfuma mushure mechinguva kana tichinge tapinda mumazera aya ekereke uye tozoona pavakarasikirwa nazvo. Zvakakonzera kupatsanurana kukuru paNicene Council. Vose vari vaviri vakaguma vatsauka zvakadzama. Zvino vakaita chinhu chimwe chete mumazuva ano okupedzisira zvakare, sezvakaita pre-Nicene Council zvakare, nokuti pachava neimwezve. Izviro kwazvo sokumira kwandakaita pano, makatorike nemakereke emaprotestanti vachabatana pamwe chete kana kuti vachawirirana mumwe nomumwe. Tarirai mubhishopi mukuru weCanterbury ari uko zvino. Kuungana kwavo chaiko pamwe chete, uye hamuna dzidziso yavana mwari vatatu mubhaibheri. Kuna mwari mumwe chete. Zvino zvinozarurwa pano mubhuku rezvakazarurwa kuitira kuti bumbiro rose remagwaro rigoratidzwa pano, uye Kristu akaisa chisimbiso chake pariri. Izvi ndizvo, kana ani akatapudza kana kupamidzira kwariri, mumwewo achabviswa kubva mubhuku reupenyu pachake. Saka uya kune izvi usina undini, uya kune izvi uine mwoyo wakazaruka nepfungwa yakazaruka. Zvino paNicene Council vakasvika pasarudzo huru mbiri. Pane vazhinji vavo muzuva iroro remadzibaba ekereke yenguva dzekutanga vaiva nemaonero maviri akapesana zvikuru. Mamwe acho aiva amwari muhutatu vanotenda vanamwari vatatu. Zvino imwe yacho yaiva yamwari mumwe. Zvino vari vaviri vakavepo ndokubuda vakati twasa nenzira mbiri sezvizvi. Zveutatu zvakava nzvimbo yavamwari vatatu mumunhu mumwe. Veumwe vakava vanotenda mune mumwe, vakangotsauka sezvakaitawo vamwe. Saka vari vaviri vakaenda mukutsauka, asi imo muno chaimo munozarura chokwadi. Jesu haigona kuva baba vake pachake. Kana hazvo dai aiva nababa vasiri mweya mutsvene, zvadaro anobva ava mwana weupombwe. Uye kwete, mweya mutsvene ndiye wakabatisa mimba yake. Zvino iye akati Mwari aiva baba vake. Saka mweya mutsvene naMwari, Timoteo 1:18. Kana mweya mutsvene naMwari vanofanira kuva munhu mumwe chete, kana kuti aiva navana baba vaviri. Zvino aidanwa kunzi Emanueri, zvinoreva kuti Mwari anesu, aitaura paaive pano panyika kuti iye nababa vaive mumwe. Tine magwaro osi akanyorwa pano kuitira kuti muzowana. Dai tanga tine mubvunzo uyu, uyu kana zvimwewo. Zvino paakaratidzwa pano, mumahofisi akapetwa katatu ehunhu hwake. Uyo wakavapo, uyo aripo, uyo uchazovapo. Samasimba. Zvino, hapana vana mwari vatatu ipapo. Pana mwari mumwe chete. Zvino muna isinkanso kuita izvi, kuitira kuti vagoita izvi, vakatora zvoumwari hutatu, nokuti munyika yeRoma vaiva navana mwari vakawanda, vainamata kumadzitateguru avo vakafa. Ndine nhoroondo yacho ipo pano matinogona kuzvitora. Maona, vainamata kune madzitateguru avo akafa. Ndicho chikonzero vaina musande Sisiria, namusande Makasi, namusande, musande, 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 musande. Apo muapostoro Petro akati, hapana mumwe mumiririri pakati pamwari nemunhu, asi uyu murume Kristu Jesu mumwe chete. Vaifanirwa kuva namwari ari muhutatu, nokudaro vaiva naJupiter, Mars, Venus. Zvino zvakanga zvisina kunaka kuzviisa zvose pana mwari mumwe chete. Saka vakazvitsemura ndokuita kuti mahofisi amwari akapetwa katatu agova ivo vana mwari vatatu vakasiyana. Asi anotaura pachena pano muna zvakazarurwa kuti iye ndiani. Ndini uyo aivapo, uyo aripo, uye uyo uchazovapo. Samasimba. Tichazvitora pano munguva shoma inotevera. Akati ndini Alpha naOmega, kusvika kuna Zete, yose alphabet yechiGiriki. Ruva remumupata, ruva resharoni, Baba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene, uyo aivapo, aripo, uye achazovapo. Mudzi rebuki raDhavhidha, iye ndiMwari. Mwari, ane Timoti wokutanga 3:16, pasina kupesana chakavanzika choumwari chikuru. Nokuti Mwari akaratidzwa munyama, akaonekwa navatumwa, akatendwa panyika, akagamuchirwa mukubwinya. Mwari, kwete munhu wechitatu kana muprofita, asi Mwari pachake achiratidzwa muchimiro chemunhu. Zvino ichi chizaruro. Rangarirai. Zvino Mwari pakutanga akanga ari Jehovha mukuru aigara mushongwe yemoto yainge yakarembera pamusoro peIsraeri ichivatungamirira. Akanga ari Mwari mutumwa wesungano. Akadzika pagomo, gomo rose rikabatira moto. Moto wairazvuka uchibva pagomo ndokunyora mitemo ine gumi. Aidanwa kunzi Baba waMwari kuvana vake, rudzi rwake rwakasarudzwa rwevanhu, maJudha. Zvino Mwari mumwe chete akazoratidzwa mumutumbi wakaberekwa nemhandara, waakasika mumimba dzaMaria, uye ndokurarama akava mutabhenakeri ndokutambanudza musasa wake, tingangoti, pakati pevanhu. Zvino Mwari mumwe chete iyeye akaitwa nyama akagara pakati pedu. Bhaibheri rakadaro. Mwari aiva muna Kristu, mutumbi waiva Jesu. Jesu maari maigara uzaro hweumwari mumutumbi. Haukwanise kumuita vanhu vatatu zvino. Haubhabhatidze kuna vana mwari vatatu. Kuna Mwari mumwe chete. Maona, Mwari mumwe chete. Zvino, Mwari mumwe chete uyu akaitwa nyama. Akati, ndakabva kuna Mwari uye ndinoenda kuna Mwari. Mushure mokunge amboshayika panyika, kubudikidza nerufu, kuvigwa, nekumuka kwake, nekukwira kwake kudenga, Pauro akasangana naye munzira inodzika kuDhamasiko, apo paakanga achiri kunzi Sauro. Zvino inzwi rakauya ndokuti, Sauro, Sauro, unonditambudzireiko? Akati, ndimi aniko? Akati, ndini Jesu. Zvino akanga ari shongwe yemoto, chiedza chakapofumadza meso emuapostora. Akanga adzokera, Jesu mumwe cheteyo, akanga adzokera kuna Mwari Baba zvakare. Ndicho chikonzero akati pano, ndini Samasimba, muchimiro chimwe chete chaive asati aitwa nyama, pamwe nemutupi wake wairarama mauri, wainzi Jesu. Murume watinoziva Jesu. Zvino semi vanhu vazhinji vanodikanwa veHwanesi, mabhabhatidziro amunoita muzita raJesu munokanganisa. Kune vazana avana Jesu pasi rose nhasi, asi kuna Ishe Jesu Kristu mumwe chete akaberekwa ari Kristu. Ana Jesu vakawanda vakasangana nevazhinji vavo, asi kuna Ishe Jesu Kristu mumwe chete, ndiMwari. Zvino Baba, Mwanakomana neMweya Mutsvene haasi mazita, madunhurirwa anopiwa kuzita rimwe chete. Vanobhabhatidza muzita raBaba, Mwanakomana neMweya Mutsvene. Baba harisi zita, uye Mwanakomana harisi zita. NeMweya Mutsvene arisizita idururirwa sezvakaita munhu ndizvo zvauri mweya mutsvene munhu kana mweyawo zvawo mweya mutsvene zvino vanozoti muzita rababa tarirai kumadzibaba nevanakomana vevanakomana venyu tarirai vanhu vari munhu maona baba mwanakomana nemweya mutsvene arisizita idururirwa rinopiwa kuzita raishe jesu kristu ndiyo nzira yaibhabhatidzwa nayo nekereke yechiapostori pakutanga zvino ndikabvunza munhu upi zvake kuti aburitse chikamu chimwe chemagwaro kana nguva imwe munhoroondo kuti munhu upi zvake haana kumbobhabhatidzwa mukereke yechikristu neimwe nzira kunze kwemu asi muzita rajesu kristu kusvika pakazoumbwa kereke yekatorike vakatora baba mwanakomana mweya mutsvene sechitendwa zvino uya nenhoroondo yako vamwe vadzidzi wenhoroondo hongu hakuna chinhu chakadaro mushure ma304 AD 304 ndokuuya rubhabhatidzo muutatu rwamwari ari muutatu mwari baba mwari mwanakomana mwari mweya mutsvene chihedheni svondo rino risati rapera ndichazoverenga kubva mumabhuku ndozokuratidzai nebhaibheri tiri kutaura mangwanani ano nezvechizaruro nokuratidza pazvakauyira uye nematangiro azvakaita kuzovepo dzokera kuchokwadi hama tiri muzuva rokupedzisira mirai kusvika tatora kereke yeefeso tofananidza neraodhikiya zvino toona zvakaitika pakati padzo muchaona maverevedzero akaita chinhu ichi chichipinda kupinda muzera rarudha zvikanzi une zita rinoti unorarama asi wakafa iro inzwi racho rokuti sadhisi rinoreva kufa vakarasikirwa naro mumakore chiuru nemazana mashanu chemazera erima makereke ose akazvichengeta kusvika panguva iyoyi zvino pavakava neNicene Council muna 606 zvino ndipo pavakaparadza zita iri ndokugadzira vana mwari vatatu kubva pariri akati pano ndini uyo aivepo uyo aripo uye achazouya samasimba ichokwadi aiva neunhu hwakapetwa katatu ari pano panyika apo aive panyika aive munhu ari muutatu panyika aive muprofita ariwo zvakare kudenga muprisita zvino kana odzoka panyika zvakare achange ari mambo muprofita muprisita namambo uyo aivepo aripo uye achazouya uyo aivepo aive jesu muprofita uyo aivepo zvino muprisita achipirisa zvepamweya muprisita mukuru anogona kubatswa namanzwiro eutera hwedu ozvizarura pachena pamwe nokuratidza kuti ari pakati pedu muprofita muprisita namambo asi mwari mumwe paaive pano panyika aive muprofita shoko chapupu chakatendeka bhaibheri rinomudana saizvozvo nechepamberi chapupu chakatendeka muprofita aive muprisita uye apo iye muprisita zvino uye paachauya achange ari mambo kana mukasvika verengai zvakazarurwa 153 munogona kuona muna zvakazarurwa 153 ngatizarure pano tigoona kana achazova mambo kana ari mambo paanouya zvino tave kuenda kuna zvakazarurwa chitsauko 15 nevhesi rechitatu zvino vakaimba rwiyo rwamozisi muranda wamwari norwiyo rwegwayana vachiti ishe mwari wamasimba ose mabasa enyu akakura anoshamisa imi mambo wavatsvene nzira dzenyu dzakarurama ndedzazvokwadi aimbovei panyika muprofita ko vanhu vakaziva sei kuti aive muprofita akaita chiratidzo chamesiya icho chaiva muprofita zita rashe ngarirumbidzwe ko vakatadza kumuziva sei nokuti vaitarisira zvimwewo zvino akaita chiratidzo chamesiya uye havana kuchiteerera aiva muprofita mozisi akati ishe mwari wenyu achamutsa muprofita wakafanana neni zvichaitika kuti kana vakasateerera muprofita uyu vachagurwa kubva pakati pevanhu aiva muprofita panyika zvino nokuti aivei chapupu cheshoko ramwari chakatendeka amen uye aive shoko ramwari rakaratidzwa mutsvene Johani chitsauko chekutanga pakutanga shoko rakanga riripo shoko rakanga riri kuna mwari shoko rakanga riri mwari zvino shoko rakazva nyama rikagara pakati pedu ndiye aive chapupu chakatendeka kushoko ramwari remuna ziyenda nakuenda iye aive shoko ramwari zvino nokuti aive shoko aive muprofita nokuti shoko ramwari raiyerera nemaari aizongotaura chiri choga hapana chandinogona kuita ini pachangu asi zvandinoratidzwa nababa kuti ndiite handini ndinoita mabasa asi baba vanogara mandiri ndivo vanoita mabasa ini nababa vangu tiri chinhu chimwe baba vangu vari mandiri akadaro jesu munhu tabernakiri mwari ane madunhurirwa akawanda jehovha jehovha jire rafa manase oh akawanda ane mazita manomwe anoreva zvakapetwa erudzikinuro ane madunhurirwa akawanda ruva resharon ruva remumupata nyeredzi yemangwanani baba mwanakomana mweya mutsvene ose aya asi ane zita rimwe chete remunhu mwari aingova nezita rimwe iro raiva ishe jesu kristu paakazvarwa kristu ishe mazuva masere akatevera mweya mutsvene wakadana zita rake kuti jesu amai vake vakaita kuti adzingiswe ndokumudana kuti jesu akaberekwa ari kristu sezvazvakaita kuti ini ndakaberekwa ndiri wekwabranham ndaive wekwabranham musi wandaberekwa ndikazopiwa zita rokuti william amen zvino akaberekwa ari kristu muponesi zvino paakanga ave nemazuva masere okubarwa akazopiwa zita rokuti jesu iye aive ishe wekubwinya akaratidzwa saka ndiye ishe jesu kristu mwari wekubwinya akaratidzwa pakati pedu oh heunoi uyo panyika aiva muprofita mukubwinya ndiye muprisita achizouya ndimambo oh ndinozvifarira muprofita chapupu cheshoko chakatendeka muprisita aine ropa rake pamberi pamwari mambo mambo wavatsvene kwete mambo wenyika zvino ndimambo wavatsvene tine madzimambo epanyika vari pamusoro pevanhu asi isu tina mambowo zvakare pamwe neumambo ndicho chikonzero tichizvibata zvakasiyana sezvandakambotaura munguva shoma yapfuura nezvemudzimai wangu takanga tiri kuenda kuchitoro kumusoro kuno zvino tikaona chishamise potsepotsi yakanga iri nguva yezhizha mudzimai akanga akapfeka dhiresi zvino ndakati chinhu chinoshamisa ndikati dai ndanga ndiine kamera ndaitora mudzimai uyu mufananidzo maona nokuti isu ndiye aiva mudzimai wokutanga watakaona akapfeka siketi munoziva akapfeka sezvinofanira kuitwa nemudzimai madzimai ose akati saka sei zvakadaro bill kuti vanhu vedu vanopfeka zvinoreva here kuti tinorayirwa ndakati havasi vanhu vedu vanhu vamwari vanhu vamwari vanoda utsvene akati saka havaende here kuchechi ndikati pane mudzimai atori apo anoimba mukwaya mune imwe kereke kuno saka ko sei zvakadaro ndikati nokuti haana kudzidziswa zvakasiyana ndizvo chaizvo heyo iyo kereke iya yapanyama yatichapinda mai svondo rino kereke yemweya kereke yapanyama ose zvishoma nezvishoma ari kudzokera kukereke yakaabara bhaibheri sezvarakati muna zvakazarurwa 17 kuti achazviita ari kudzokera iko zvino ose zvavo achiita saizvozvo achiita sangano saka tiri zvakati tinoronga sangano tiri zvakati uye tiri zvakati zvakanga zvisina kudaro pakutanga kutora simba rose kubva mukereke richiiswa pamubhishopi kana papa mwari ari mukereke yake pakati pevanhu vake achizviratidza nemuvatendi nekwese kwese zvino asi muzuva rino akati saka hatisi vomuamerica here ndikati kwete tinogara muno asi hatizi vomuamerica tiri makristu umambo hwedu ndehwekumusoro kana upenyu hwedu huchibva kumusoro uko zvino tinoitawo saizvozvo nokuti tinobva upenyu hwedu hunobva kune nzvimbo tsvene hunoratidzika zvakasiyana hunopfeka zvakasiyana madzimai ari kumusoro uko ane vhudzi refu uye havazorependi pazviso zvavo uye havapfeki zvikabudura vanopfeka masketi nemagamenzi marefu nemadhirezi uye vane vhudzi refu nezvimwe saka uhu hunhu hwacho hunobva kumusoro uko hunozviratidza nematiri varume vacho havapute fodya kutsenga fodya kunyepa kuba vanobva mweya yavo inobva kune nzvimbo tsvene inovaita kuti vaite zvoutsvene nokucherechedzana sehama ndizvozvo tiri veumwe umambo uye tina mambo zvino ndiye mambo wavatsvene zvino inzwi rokuti mutsvene rakabva paizwi rokuti vakacheneswa zvino kana munhu acheneswa kristu mweya mutsvene unopinda mumwoyo wobva wava mambo pamusoro pavo heni zvangu ini izvi zvinofanira kusvika kumba kana mudziyo wamwari wakacheneswa kristu mambo mweya mutsvene anopinda zvino iye mambo ane nyika yake yeutongi amen. zvino zvose zvauri zvinotongwa namambo vachene. Umambo, umambo wose uri panyika uchazunguzwa, uchaparadzwa pasi resimba reatomiki. Asi Bhaibheri rinoti tinogamuchira umambo usingazunguzwi. Ameni. Honoi uyo mambo wavachene. Ndinoda kuti imi mucherechedze mifananidzo yaKristu zvakare muBhaibheri nepano panyika. Panyika aive muprofita. Munozvitenda here izvo? Muprofita ishoko tinozviziva. Izwi rokuti muprofita rinoreva kuti mududziri weshoko wekudenga. Shoko rokudenga rakanyorwa, zvino muprofita ane mweya wokudenga waMwari maari. Uye munoziva muprofita mutestamende yakare ainzi Mwari. Vangari vanga vari kuzviziva. Jesu akati kana vakavaidza vaMwari hazvina kunyorwa here mumurau wenyu? Ndizvo zvavari, muri vaMwari. Zvino kana vakavaidza vaMwari avo shoko raMwari rakauya kwavari, muprofita, ko mungandipomera sei ini kana ndichiti ndiri mwanakomana waMwari? Nokuti aidanwa kunzi Mwari nokuti maari ainge akatakura shoko raMwari. Zvanzi naJehovha. Nokudaro inzwi rokuti muprofita rinoreva kuti dudziro yake haifanire kusanganiswa. Maona, kana Mwari anoti kana paine mumwe pakati penyu ari womweya kana muprofita, ini Jehovha ndichataura naye. Zvaanotaura zvikaitika. Zvadaro munzwei nokuti ndinaye. Asi kana zvikasaitika zvadaro musamunzwe. Handina kumutuma, ndiwo maziviro amunozviita. Zvadaro munoona dudziro yeshoko yekudenga inofanira kuwirana nechizaruro chino chokupedzisira kukereke. Iye ndiMwari samasimba panyika aive muprofita chinova chapungu. Vangari vanoziva kuti muprofita anocherechedzwa sechapungu. Chapungu ndiyo shiri yakasimba kudarika dzose dzatinadzo. Chine simba kudarika dzose. Mamwe mapapiro azvo anotambanuka kusvika mafiti 14 kubva panoperera rimwe kusvika panoperera rimwe. Chinogona kusimuka chobhururukira mudenga denga zvokuti kana imwe shiri ikada kuedza kuchitevera inopamuka kuita zvidimbu zvidimbu. Inounduka minhenga yobva yapamuka. Nokuti sei? Takagadzirwa zvemhando yepamusorosoro. Zvino zvingachibatsirei kuti chigokwira kudenga kwakadaro kana chisingagoni kuona zvachiri kuita pachinenge chiri kudenga ikoko? Ungataure zveziso rerukodzi unofanira kuona ziso rechapungu. Rukodzi runogona rungangoona huku. Ndizvozvo ndiro dambudziko rine mamwe marukodzi aya nhasi. Asi ndinokutaurirai, chapungu chinoenda kwekuti rukodzi rukaedza kutevera runofa, runotadza kufema, harikwanisi kusvika munharaunda dzemuchadenga kunosvikwa nechapungu. Uyezve chine ziso zvokuti chinogona kuona zviri kure kana chave kudenga ikoko. Nokudaro ndicho chikonzero Mwari akadana vaprofita vake zvapungu. Anokwira kumusoro ikoko uye ichapungu anogona kuona zviri kure kure. Zvino Kristu panyika aive chapungu. Paakafa aiva muprisita. Saka izvozvo zvakamuita kuti ave gwai. Ndizvo here? Zvino paanodzokazve ndimambo. Nokudaro achange ari shumba. Amen. Shumba yerudzi rwaJudha. Amen. Iye ichapungu gwayana neshumba. Amen. Baba, mwanakomana nemweya mutsvene, muprofita, muprisita namambo. Uyo aivapo, aripo, uye achazouya samasimba, Alfa naOmega, kubva pamavambo kusvika kumagumo. Mwari wemunaziyenda nakuenda. Ndinoda kukubvunzai, vamwe venyu vanhu vanokosha vekatoriki vanoti ivo humwanakomana hwaMwari hwemunaziyenda nakuenda. Mwari humwanakomana hwemunaziyenda nakuenda hwaKristu muna Mwari. Ko ungataure sei izwi rakadaro? Ini ndiri dununu, ndakadzidza kusvika grade 7. Asi ndinoziva zviri nani kudarika izvozvo. Izwi rokuti mwanakomana anofanira kuva nemavambo. Saka angagova womunaziyenda nakuenda sei iye ari mwanakomana? Ziyenda nakuenda harina mavambo kana magumo. Saka hakwanisi kuva mwanakomana. Mwanakomana womunaziyenda nakuenda, uyezve ova nemavambo. Nokuti hakuna chinhu chinonzi mwanakomana womunaziyenda nakuenda. Mwanakomana akava nemavambo, nokudaro hakwanisi kuve wemunaziyenda nakuenda. Muri kuona? Ndiye Mwari weziyenda nakuenda, kwete mwanakomana womunaziyenda nakuenda. Glory! Samasimba, Jehovha Jire, Jehovha Rafa, akaratidzwa munyama, maari maigara uzaro hweumwari mumutumbi. Uye nezuva rePentecost, apo shongo yemoto yakaburukira pamusoro pevanhu, makacherechedza here? Yakazvipatsanura. Zvino marimi emoto akamhara pane mumwe nomumwe wavo. Moto sendimi wakagara pane mumwe nomumwe. Mwari ainge ari kuitei? achizvipatsanura mukereke pakati pomumwe nomumwe achipa madzimai varume uye navose zvaiva zvidimbu zvemweya wake achizvigovanisa pakati pekereke yake. Ko munhu angauya sei achiti murume mutsvene ndipapa, murume mutsvene ndibhishopi, murume mutsvene ndikristu, mweya mutsvene matiri? Ko ungati here vatendi havana shoko rekutaura? Mumwe nomumwe wenyu ane chinhu chokutaura, mumwe nomumwe wenyu ane basa rokuita, mumwe nomumwe wenyu anofanirwa kutakura mharidzo. Glory! Mweya mutsvene wakazvipatsanura nezuva rependekosti. Mwari achizvipatsanura nezuva iroro muchaziva kuti ndiri muna Baba, Baba vari mandiri, ini ndiri mamuri, uye imi muri mandiri. Zuva iroro mweya mutsvene pamusoro pavose nemuna vose nekubudikidza navose. Amen. Hezvinoi izvo, mweya mutsvene une kodzero yekuenda kwose kwaunoda. Pana chero ani waungada, hausungirwi kutora zvinotaurwa nomumwe mubhishopi kana muprisita. Ndiye oga muprisita wedu, ndizvo muprisita mukuru, zvino muprofita, muprisita namambo. Zvino Jesu Kristu, uyo ari chapupu chakatendeka, dangwe kuvakafa, tichapinda mazviri, nemuchinda wamadzishe enyika, kuna iye akatida nokutishamba pazvivi zvedu neropa rake. Inzwi iro rokuti kushambwa chaizvoizvo muchigiriki rinoreva kuti kusunungurwa. Akatisunungura kubva taive takasungirirwa kunyika nezvivi zvedu, takanga tisingagone kuona, tisingagone kunzwa, tisina kana fungidziro yezvakaita denga kana zvachose. Asi ropa parakadzika pasi rakacheka tambo tikasunungurwa. Ndakamboverenga imwe nyaya pane imwe nguva yaka inogona kukwana zvakanaka pano. Mumwe murimi akapata gunguo ndokuisungirira. Zvino ndokuti ndichadzidzisa mamwe makunguo chidzidzo. Saka akasungirira gunguo iri nepagumbo netambo. Zvino chini ichi chainzwisa urombo chakapotsa chafa nenzara. Rakanga zvino risisina kana nesimba richinetseka kufamba-famba. Ndizvo zviri mamwe masangano nemakereke akasungirira vanhu pasi. Hazvitombogoneki. Saka apa ndipo poga pamunogona kusvika. Mazuva ezvishamiso akapfuura. Wakangosungirirwa bedzi. Ndizvo zvoga. Hakuna chiri chinonzi mweya mutsvene. Hauchataura nendimi sezvawaimboita. Ndimwari anongori mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. VaHebheru 13:8 achirarama mumakereke ose. Tichasvika kwazviri mushure mechimiro chemangwanani. Maona, iye ndimwari anorarama muzera roga roga rekereke, achararama muzera roga roga rekereke, uye achagara muvanhu vake semuna zienda nakuenda, nokuti tine iye zvino matiri upenyu husingaperi. Zvino sangano iri rakanga ramusungirira pasi, munoona zvakanaka. Mazuva ezvishamiso akapfuura, hakuna chinhu chinonzi kupodza kwamwari. Muchinda uyu anonzwisa urombo, akanga achingomhemhaira kusvikira ava murombo zvokusakwanisa kufamba. Zvino rimwe zuva mumwe murume akanaka akapfuura nepo. Zvino ndokuti unoziva gungo iri rinonzwisa urombo, ndiri kurinzwira urombo. Zvisinei hazvo, rinogona kunge ranga riri kutsvaka gorosi raro, asi ndiyo nzira yoga yarinorarama nayo. Rinofanira kuti riwane chimwe chinhu chokudya, saka hapana musiyano waraiziva. Rinongoriwo kunze uko richitora gorosi. Saka kana zvino akatora rake, zvino akatora banga rake ndokucheka achisunungura gunguo. Uye unoziva yepano ipakauya mamwe makunguo akasvikapo, ndokuti uya hande Johni gunguo, ngatiendei kuchamhembe chano chiri kuuya. Munomboziveiko? Gunguo iri raingoenda bedzi kwaraingogona kusvika kunze uku. Rakati handikwanise kuzviita. Hazvisi hazvitombori zvedu muzuva rino. Hatikwanise kuzviita. Maona, rakanga rasungirirwa kwenguva yakareba kusvikira rakafunga kuti richakasungirirwa. Maona, zvino ndizvo zvakaita vanhu vazhinji makasungirwa pasi nezvitendwa pamwe nemasangano kubva kuna mai chipfeve shure uko vachikuudzai kuti Jesu Kristu haasi mumwe cheteye, uye hakuna chinhu chinonzi kupodzwa, hakuna rubhabhatidzo rwemweya mutsvene, hakuna zvinhu zvakadaro. Vachiedza kukutaurirai nezvazvo, makasungirirwa kwenguva yakareba kusvikira muchiri kufunga kuti makasungirirwa. Munhu akanaka, Kristu akapa ropa rake kuitira kuti atishambe pamwe nokutisunungura kubva kuchivi chedu. Chivi chii? Ndinokumbirawo mumwe munhu kuti andiudze chivi chii. Chivi kusatenda. Ndizvozvo, uyo asingatendi akatotongwa kare. Zvino chivi chako ndicho chinhu chako choga chinokudzivisa kuti usave wakasununguka, nokuda kwekuti Mwari akakusunungura kubva pakusatenda kwako. Asi wakanyatsosungwa nezvitendwa kusvika uchiri kufunga kuti wakasungwa. Uri kungoziya nenzara. Munoona uchimhemhaira kwese kwese. Ndiri mupresbyterian, ndiri mumethodist, ndiri mubaptist, vanondiudza kuti ndiri wechurch of christ mazuva ezvishamiso akapfuura hakuna chinhu chakadaro iwe gunguo rinosiririsa riri kuziya nenzara wadiwa uyawo mangwanani ano wadiwa bhururuka uchienda haleruya simuka pamapapiro amangwanani ugobhururukira kuzuva rekururama rine kupodzwa mumapapiro ake amen ndizvozvo ndizvozvo hama hanzvadzi uyo asunungurwa nemwanakomana asununguka zvachose hongu changamire zvakanaka mufundisi wangu hazvina basa izvozvo bhaibheri rakati wakasununguka ndizvozvo wakasununguka chechi yangu saka sunungurwa akatishamba nekutisunungura kubva kumasangano edu muropa rake iye uye ndokutiita vakasununguka kuitira kuti tigozvifungira uye nekuzvishandira nekuzvitaurira nekuzviitira saka kana ndikadzokera ndikanoudza mufundisi kuti ndinofanira kubhabhatidzwazve anobva kochi wakasununguka ichi chizaruro unoziva zvakanaka wakasununguka kana wakasatswa nekakasha kemunyu sezvizvi muzita rababa mwanakomana nemweya mutsvene yechino yechidziva chiri pano chakatogadzirirwa mangwanani ano chine mvura machiri waona hongu changamire hazvina kunaka saka hauchisina kusunungwa zvachose wakasununguka asi zvichida hausi kuzviziva asi regani kutaurire mangwanani ano bhaibheri rakati akatisunungura kubva kuzvivi zvedu kusatenda kwedu kuitira kuti tigogamuchira chizaruro chajesu kristu chienda wakasununguka kufanirwa kutora zvinotaurwa nechechi ipi zvayo pamusoro pazvo tora zvakataurwa namwari pamusoro pazvo echino chizaruro chake chichizarura kuti iye ndiye ani ndaigara ndichitenda kuti mwari baba vaiva nendebvu chena dzakareba nevhudzi jena uye mwanakomana aiva murume wemazera epakati nepakati uye mweya mutsvene ndiye aiva mukomana aitumwa hama ichocho chihedheni chihedheni kana iwe uchitenda muna vana mwari vatatu murawo wokutanga chaiwo ndeupi murawo wokutanga inzwa o israeri ndini jehovha mwari wako mwari mumwe ndizvozvo ndimwari mumwe chete kwete vana mwari vatatu aigara mumahofisi matatu akashumira munzvimbo nhatu iye muprofita muprisita namambo iye ichapungu gwayana neshumba ndiye ruva remumupata ruva resharoni ruva remumupata uye nyeredzi yamangwanani mudzi nebukira radhavhidha ndiye kubva pana a kusvika pana zete ndiye baba mwanakomana nemweya mutsvene ndiye zvose izvozvo asi mumwe chete ndimwari mumwe chete ayo madunhurirwa ake anoenderana naye asi kuna mwari mumwe chete hapana kana mumwe munhu mupeji ipi zvaro rebhaibheri kana nhoroondo ipi zvayo kusvikira pakereke katorike akambobhabhatidzwa achinyudzwa muzita rababa mwanakomana mweya mutsvene kana ukandiratidza peji yacho kana chimwewo chinyore wochiisa pamusoro pano kwandiri manheru ano zvino ndinobva ndabuda muchechi ino ndichiti ndiri munyengeri ndakadzidzisa vanhu zvisirizvo kana ukandiratidza chikamu chimwe chegwaro kana kundiunzira nhoroondo imwe nhoroondo yechokwadi ichindiratidza kuti apo vanhu vakambobhabhatidzwa mubhaibheri muzita rababa mwanakomana mweya mutsvene kana kuti ndiunzire rimwe chete gwa kana bhuku rimwe renhoroondo peji imwe chinokorwa chimwe kubva munhoroondo apo mumwe munhu akambobhabhatidzwa muzita rababa mwanakomana mweya mutsvene kusvikira panaisini kanso yekereke yekatorike uya ndiunzire zvino ndichanamatidza chikwangwari kumusana kwangu ndogofamba nejeffersonville zvino iwe uri kumashure uine bhero remota uchiriridza ndichanyorapo muprofita wenhema ari kutsautsa vanhu uye mufundisi kana uri muno mangwanani ano unozviitawo unofanira kundirega kuti ndigozviita kwauri maona uya ndiratidze asi munotya zvino ichi chii ichi ndicho chizaruro ichi ndicho chizaruro zvino uyu mweya mutsvene kristu uri kutumira mharidzo yake kumachechi inzwei inzwei ndizvo zvinodzidziswa nebhaibheri yakapinda nepapi kana mukasangogumbuka mobva maenda nemukati mesvondo imi torai 19 councils torai 2 babylons yahislop torai zvino nhoroondo yajosefasi yakanaka asi akangonyora ndima imwe yezvakristu akati vaiva nemurume ainzi jesu uyo wakamhanyamhanya nenyika achipodza vanhu zvino akafa haana kana kwete pirato akamuuraya uye kana herudhi kana kuti akamuuraya zvino vadzidzi vakaenda vakanoba mutumbi wake ndokuuviga uyezve usiku woga woga vaenda vachinocheka chidimbu kubvapo vochidya akati vaiva vanodya vanhu saka vainge vari kutora chirayiro munoona pfungwa yenyama josefasi haasi wekuteerera asi tora fox's book of matters iro rakanaka ndere chokwadi, Fox's Book of Martyrs. Vangani vakamboriverenga zviro kwazvo. Early Ages yapemba kana kuti Two Babylons ya Hyslop kana imwe huru yechokwadi. Kana kuti huru sayatinayo Nicene Council, pre-Nicene Council ne-Nicene Council. Zvino unozoona imomo kuti hazvina kumbotaurwa nezvazvo. Hapana vanhu. Tora magwaro matsvene ugoona kana pakambova nomumwe munhu muBhaibheri akambobhabhatidzwa kuchishandiswa ayo madunhurirwa. Zita, Baba, Mwanakomana nemweya mutsvene. Zvinoreva vana Mwari vatatu ndezvemanamatiro echihedheni. Zvino chikatorike hachisi chimwe chinhu munyika kunze kwechikristu chemhando yechihedheni. Zvino kubva mukereke katorike kwakauya Martin Luther, Johann Wesley, Baptist, Presbyterian nevamwewo. Asi mumazuva okupedzisira pane musiwo wakaiswa pakatipo wakazarura chokwadi zvakare kuti Bhaibheri rakadaro. Uye muprofita mukuru uyo akanga ari kuzouya panyika mumazuva okupedzisira, tinotenda ari kuuya. Tarirai, uye achava nekereke. Zvino tichaona izvi. Zvino zvinorangarirai, ichi ndicho chizaruro. Haukwanisi kutapudza kubva pachiri. Zvino kupikiswa kwakadini? Wana munhu mumwe chete muBhaibheri, nzvimbo imwe chete pavakambobhabhatidza mumwe munhu muzita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene, kana pavakambosasa mumwe munhu pawane muBhaibheri kuti varegere kuzvivi zvavo. Havana. Zvino munhu wose, zvisinei kuti akambobhabhatidzwa sei, akatozouya kuti abhabhatidzwe zvakare muzita raJesu Kristu kuti awane Mweya Mutsvene. Mabasa 19, Pauro akapfuura nematunhu ekumusoro eEfeso ndokuwana vamwe vadzidzi. Akati, vadzidzi vainge vaine musangano mukuru, vaive vari kutevera mumwe murume ainzi Apollo, uyo aive gweta rakatendeuka muBaptist aitenda muna Johani muBhabhatidzi, uye achiratidza nemagwaro kuti Jesu ndiye aive Kristu. Pauro akapfuura ndokuwana Akwira naPrisira muchitsauko 18 chemabasa. Zvino akaendako kunova nokudya kwamanheru kana zvimwewo zvakadaro. NaAkwira naPrisira vakamuudza pamusoro pemunhu mukuru uyu, vakaenda kunomunzwa. Akateerera kwaari manheru iwayo akati, murume akanaka zvikuru, zvakarurama zvikuru, zvakanaka. Asi ndokuti makagamuchira here Mweya Mutsvene kubva makatenda? Ko ini maBhaptisti munonzwisa urombo seruko? Munotenda kuti makagamuchira Mweya Mutsvene pamunotenda? Akati, makagamuchira here Mweya Mutsvene kubvira makatenda? Mumwe munhu akati, hazvina kunyorwa imomo. Ndinozviramba izvozvo. Ndine Greek yechokwadi ipo pano nechiHebheruwo zvakare. Bhaibheri rinoti muchiGiriki uye ose nechiHebheru uye pamwe nechiAramaiki mune ose ari matatu ndinawo ipo pano. Akati, makagamuchira here Mweya Mutsvene kubvira makatenda? Izvozvo, makagamuchira here Mweya Mutsvene kubvira makatenda? Zvino akati, hatitombozivi kuti kune Mweya Mutsvene. Zvino iye ndokuti, ko makabhabhatidzwa norubhabhatidzo rwupiko? Vakati, takatobhabhatidzwa kare nemurume akabhabhatidza Ishe Jesu Kristu. Takabhabhatidzwa norubhabhatidzo rwaJohani pagomba rimwe chete remvura zvichida murume mumwe chete. Pauro akati, izvozvo hazvishandi. Akangobhabhatidza norubhabhatidzo rwokutendeuka, kwete rwokuregererwa kwezvivi. Zvino vamwe venyu imi vanhu veHwanesi munouyamo mobhabhatidza saizvozvi, zvisiri izvo. Munobhabhatidza kudaro kuitira ruponeso. Mvura haiponese munhu, iropa. Kutendeuka kwete norubhabhatidzo rwokuberekwa patsva, kwete changamiri. Kuberekwa patsva kunouya nomweya. Rubhabhatidzo kuratidzwa kuri kunze kwebasa romukati rwekubarwa patsva rakaitwa. Maona, zvakanaka. Cherechedzai. Akati, makagamuchira here Mweya Mutsvene kubvira makatenda? Vakati, akati, hatitombozvizivi kuti kune Mweya Mutsvene. Akati, makabhabhatidzwa sei? Ndokuti, takabhabhatidzwa norubhabhatidzo rwaJohani. Akati, zvirokwazvo Johani akabhabhatidza norubhabhatidzo rwokutendeuka, achiti munofanira kutenda maari Gwayana chipiriso chaizouya pana Ishe Jesu Kristu. Zvino pavakazvinzwa, vakabhabhatidzwazve muzita raJesu Kristu. Zvino Pauro akaturika maoko pamusoro pavo, vakagamuchira Mweya Mutsvene, vakataura nendimi pamwe nokuprofita. Hamungandiudze kuti harisi gwaro, uye ndiratidzei papi zvapo kuti mumwe munhu akambobhabhatidzwa neimwe nzira mutestamende itsva kunze kwemuzita raIshe Jesu Kristu? Ndiratidzei Mutsvene Agabo pamwe nevazhinji paiva navamwe vakabhabhatidzwa zvichidzika kusvika panguva dzeNicene Council, uye mumwe nomumwe wavo akabhabhatidzwa muzita raJesu Kristu. Vamishinari vakarima minda nezita raJesu Kristu. Asi pakauya Nicene Council, vaitofanira kuva navana Mwari vatatu. Vakabvisa Pauro kana kuti vakabvisa Jupiter ndokuisa Paulo, vakabvisa Venus ndokuisa Maria. Vaiva nemhando dzakasiyana dzavana Mwari, mhando dzakasiyana dzevatsvene nezvimwe zvose, ndokugadzira rubhabhatidzo rwemuutatu ndokurudyisa maprotestant. Nazvino vachiri kungozvikabira, asi zviedza zvenguva dzamadekwana zvauya zvino. Muprofita akati kuchava nechiedza munguva dzamadekwana. Kuchava nechiedza munguva dzamadekwana, nzira yemukubwinya zviro kwazvo muchaiwana. Nemugwara remumvura ndicho chiedza nhasi. Wavigwa muzita raJesu rinokosha. Vadi kune vakuru, tendeukai zvivi zvenyu zvose. Mweya mutsvene zviro kwazvo unopinda. Zviedza zvamadekwana zvauya. Mazviro kwazvo kuti Mwari naKristu vamwe. Munozvitenda? Petro akati pazuva rePentekosti, izvi ngazvizivikanwe kwamuri imba yaIsraeri, kuti Mwari aita kuti Jesu mumwe chete iyeyu uyo wamakaroverera pamuchinjikwa, zvose Ishe naKristu. Ndima yegumi nenhanhatu yechitsauko chechipiri. Hongu, Mwari vakaita kuti Jesu mumwe chete iyeyu uyo wamakaroverera pamuchinjikwa, zvose Ishe naKristu. Regai imba yose yaIsraeri izvizive zvemazviro kwazvo. Ndakataura nemujudha nguva shoma yapfuura kumusoro kuno kuHouse of David. Akati, imi vahedheni hamukwanise kucheka Mwari muzvidimu zvitatu mumupa kumujudha. Tinoziva zviri nani kudarika izvozvo. Ndikati, ndizvozvo Rabhi, haticheki Mwari muzvidimu zvitatu. Ndikati, unotenda here vaprofita? Akati, zviro kwazvo. Ndikati, unotenda here Isaiah 9:6? Akati, hongu. Ndikati, muprofita aitaura nezvani? Mesiya. Ndikati, ko Mesiya achava neukama hwakadini naMwari? Akati, achange ari Mwari. Ndikati, ndizvozvo. Amen. Munoona hezvo izvo? Munoona, haukwanise kumucheka muzvidimbu zvitatu. Kana imi mamishinari pano, mumwe wavo ari kuenda uko kumajudha, ndinotenda murume uyu agere pano. Usamboedza kupa mujudha baba, mwanakomana nemweya mutsvene. Anokutaurira nokukasika, anoziva kwazvakabva. Kuna Eastern Council haamboteereri kune zvakadaro. Asi muite kuti aone apo Mwari paakaitwa nyama. Uye iye ndiye Mwari oga aripo. Mwari akaitwa nyama ari muchimiro chemunhu ndokugara pakati pedu kuti atichenese, agobvisa, kuitira kuti agouya ari muchimiro chemweya mutsvene. Mwari Baba, mweya mutsvene, munhu mumwe chete. Bhaibheri rakati mumadzinza aJesu Kristu, muchitsauko chokutanga chaMateo, rakati Abrahama akabereka Isaka, Isaka akabereka Jakobho, uye zvichidzika ndokuti zvino muna. Regai ndizviverenge zvadaro, iye zvino munobva maziva chaizvo zvandiri kutaura nezvazvo. Mateo chitsauko chokutanga. Zvino ticha, zvino ngatitangirei pandima yegumi nesere. Zvino kuberekwa kwaJesu Kristu kwaiva kudai. Apo Maria amai vake vakati anyengwa naJosefa vasati vasungana, vakaonekwa ava nemimba. Yo Mwari Baba, zvakanyorwa kudaro here? Akawanikwa aine mwana wani? Mwe, ndaifunga kuti Mwari Baba ndiye baba vake. Saka Mwari Baba nemweya mutsvene, mweya mumwe chete, kana kuti aiva navana baba vaviri. Zvino Josefa murume wake zvaakanga ari munhu wakarurama, asiri kudisisa kunyadzisa pachena, akafunga musiya chinyararire. Zvino akati achirangarira izvozvo, tarira mutumwa washe akazviratidza kwaari pakurota akati, Josefa mwanakomana waDhavhidha, usatya kutora Mariya mukadzi wako, nekuti chakagamuchidzwa mukati make ndecho Mwari Baba. Ha? Mweya mutsvene. Zvino ndiani aiva baba vaJesu Kristu? Mweya mutsvene, chii icho chiri mauri? Zvakanaka, ndiMwari Baba zvakare, haasi here ichokwadi? Iye uchazvara mwanakomana ugomutumidza zita rinonzi Jesu. Heunoi uyu Mwari Baba, heunoi uyu Mwari Mweya Mutsvene, uye heunoi uyu Mwari Mwanakomana. Munoona, ndavana Mwari vatatu. Bhaibheri haritauri zvakadaro. Vaviri ava vanofanira kuva chinhu chimwe chete, kana kuti aiva navana baba vaviri. Maona, haakwanisi kuva navana baba vaviri. Munozviziva. Zvino iye uchazvara mwanakomana uye vachamutumidza zita rinonzi Jesu, nokuti uchaponesa vanhu vake pazvivi zvavo. Zvino izvi zvose zvakaitwa kuti zviitike zvakarehwa naShe nomuromo muprofita achiti, mhandara ichava nemimba ichazvara mwanakomana, vachamutumidza zita rinonzi Imanueri, ndokuti kana zvichidudzirwa, Mwari anesu. Ndicho chitsauko chokutanga chaMateo, Mateo 28:19. Apo Jesu akati, endai munobhabhatidza muzita raBaba, Mwanakomana nemweya mutsvene. Ndiripi zita raBaba, Mwanakomana, mweya mutsvene? Jesu Kristu. Zviro kwazvo. Ukaverenga nyaya yerudo yaiti, Johani naMaria vakazogara mumufaro kubvapo zvichienda mberi. Ndiani Johani naMaria? sukira kwa katangira nyaya, ugo zichaka. Kana pasina chini chakadaro, pasina zita, baba mwana kumana kana mwaya mchene, zilo ndiani, izi tarani, zukira kwa katangira nyaya, ugo ona uyo, waanga alikutawara nezake. Petro nezwa repende kosti, akati, tende ukai mwe numwe wenyu, uye mubaba atizgue, muzitara Jesu Kristo, kutumure gere kwe jiri. Aiva ni chizaruru. Johani aiva ni chizaruru. Jesu aiva chizaruru. Aka ziratiza imo muno mbagwaru. Dini uya wakange aripo. Aripo uya achazo wapo. Sama simba. Shakanak. Zino ngadi tore indi maechino umeno kukasika zino. Tisari tabuda. No kukasika kwa tinga gona. Sama simba. Utongi. Kubuyane utongi ne kusika peri peri. Amen. Uye akatiita mazimambo na maprisita. Kuna mwari, baba wake, uye kwari ngakuwe nukupunyene utongi, nukusinga peri peri. Amen. Munoona, chizaruru icho apo, kutichino zaruru kwa sei, kutimwari, vano vano kwenye misore yavo, nukudoza kuziravo, nezimu wachieza kuchaka kuti, baba mwana kumana mwaya mchene chi, vachiita watatu, mune mumwe. Usa donza kuziravo nukukwenye misoro wako, chingo tarisa kumisoro, chizaruru chinova kumisoro, uye ndizozo, acha zarura, haasi baba, mwana kumana, umu ya mchini, ma ofisi matatu, umu maigara mwari mwe chete. Maiva ma ofisi, mweya, ari oga, nukuti munu, ari kuderira. Jino aga zikazirira mutumbi, nukugara mauri. Kuti ago gazirira ruparake, kwete nukusanga na kweburu minu mzimai. Sezo zakaita mpidhre iteni. Asi aga gazira mutumbi, wakasikwa. Jino kuburikiza no mutumbi, wakapere kwa nimandara. Aga paropa, rakati chenesa, nukuti sinungura, kufaba kusatenda kwedu, kutiti gotenda kwa ari. Zino tinodaro, tinomgami china mwedu, jimu ari matiri, mari baba, mara kumana nubo ya mchene, maona, seza kango ita mporofita, kuprisita mambo. Dicho chini chime chete. Zaka naka, jino ndima ichi nume, ichi ndicho chiziviso, chiziviso chinoti. Tarirai, ano uya na makore, meso ose achamuona, na hivyo zakare, waka mupaya, ne maruzi ose enjika, achamuchema. Oh, tichine nguwa yaka dini, shaka naka, izi papo. Mungawa o, ne mango maminiti, makumi mata, makumi maviri. Mungadaro, shaka naka, jino zadaro, mangwana, maniru anu, tichaeza kupata iso za Sara, rechirati zuche Patmos, maniru anu, nasi, tichagumira pachiziviso. Oh, muriku nguwa faka naka, munona Bible rakare iri. Dicho chizaruru. Chi, chino mbori chi, mwari ano dzika zasi, mbuku ino, oziko visa chifukizo ndokuti. Heunoi uyo, muprofita, muprisita, mambo, baba, mana kumana, mwaya mchene, uyo wakanga aripo, aripo, uye uchazo wapo, zinu zose izi, jimari. Zinu ngati visa chifukizo, kuna minisi mashoma zino, ishiwa chitipatira. Kupisa jifukizo kuva kumeso edu. Zino toana, tarira, ano uya na makore. Zino alikuya sei, ne makore. Gore rakaita sei, makore okubwinya. Kwete rimwe aya, panova mbira mabhanangana. Gore emvura, asi makore okubwinya. Muchacherechedza here mhando yegore rakamuputira paya, apo Petro nevamwe, vakaona chiratidzo chake pagomo, nokushandura. Gore rakamufukidza, nguo dzake dzikapenya, akange akaputirwa mugore, simba ramwari. Oh, tichasvika kwazviri, kuno kumazera ekereke, ndiri kukutaurirai, zvinongo, nongotekenyedza, munhu wangu mukatikati, kungozvifunga, zviri kuuya kwake. Ndinoona muzuva rino, umo matiri kurarama, umo musisina, hamuchina tariro yasara. Kunze kwekuuya kwake. Zvino tichatora izvo nokukasika. Zvino rangarirai meso ose achamuona. Zvino uku, kwanga kusiri kubvutwa zvino. Kwanga kuri here? Maona. Kwanga kusiri kubvutwa. Kwanga kusiri kubvutwa. Akanga ari kutaura nezvei kuuya kwepiri. Naivo vakamubaya namarudzi ose enyika achamuchema. Zvino tichadzokera totora nhoroondo. Ngati dzokerei kuna Zakariya. Tonotora chitsauko chegumi nepiri chaZakariya. Zakariya, zvakanaka. Uye ishe vakatutsira kukereke zuva nezuva avo vaigona kuponeswa. Tinotenda zvikuru sei nokuda kwechizaruro chakanaka chaJesu Kristo. Haufadzwe here nokuda kwake? Zvino izvi tichazviisa mubhuku nokukasika kwatingagona. Topa kuvanhu. Zvadaro munozogona kuva naro kuti uzoriverenga murunyararo. rwemukamwe yako nezvimwe uchizvinzvera pachako. Zvakanaka. Zakariya. Zakariya chitsauko 12. Zvino chaZakariya. Uye tiri kuda tozvitora tichinyatsonamata zvino. Uye ndiri kuda kuzvitora kuti Mwari abwinyiswe. Zvino Zakariya 12. Uye tichatangira pandima 9. Nyatsoteereresai zvino. Ari kutaura nezvekuuya. Zakariya 12. Kutangira pane yechi9. Mundima 9. Uye zvichazoitika, Zekariya ari kuprofita makore mazana mana, ane makumi masere nemanomwe, Kristu asati auya. Zvino zvichaitika kuti, nezuva iroro, ndichatsvaka kuparadza ndudzi dzose dzevanhu dzinomukira Jerusarema. Pafunge ipapo. Ndichadira mweya wenyasha, nokunyengetera, pamusoro pemba yaDhavhidha, napamusoro pevagere Jerusarema, vachanditarira inwa vakabvovora. Zvino ndirini pachadzokera vhangeri kumajudha kana zuva revahedheni rapera? Vhangeri inenge yachigadzirira kuenda kumajudha. Ndaigona. Dai ndaigona kungofanira kutaurirai kamwe kanhu kari kuda kuzoitika ipo pano. Munoona chaimo muzuva rino muri kuona zviri kuda kutoitika. Tinozviwana muzera rekereke. Zvino chinhu chikuru ichi chave kuda kuitika chinopfuurira kusvika muna zvakazarwa 11 chonhonga vaprofita vaviri ava, Eriya naMozisi, vachidzokera zvakare kumajudha. Takazvigadzirira, zvinhu zvose zvave muurongwa, zvagadzirira. Maridzo ino yavahedheni, sekunzwa kwayakaitwa nemajudha kuvahedheni, vahedheni vachaidzosera kumajudha zvakare. Zvino kubvutwa kunobva kwauya. Zvino rangarirai, izvi zviri kuuya mushure mematambudziko. Kereke haipfuure nemumatambudziko, tinozviziva. Bhaibheri rinotaura kudaro. Maona, zvino achadurura paimba yaIsraeri chii? Mweya mutsvene mumwe chete. Munoona, mushure mokunge kereke yavahedheni yaenda, uye vakanditarira ini vavakabvovora. Zvino vachamuchema iye somunhu unochema mwanakomana wake mumwe chete. Vachava neshungu kwazvo pamusoro pake somunhu une shungu pamusoro pemwana wake wedangwe. Zvino nezuva iroro pachava nekuchema kukuru muJerusarema, uye kuchema mumupata weMegidhoni. Uye nyika ichachema, veimba imwe vari voga, veimba yaDhavhidha vari voga, neveimba yaNatani vari voga, uye neimwe yeidzi dzimba vari voga. Pavachaona zvichaitika, zvichaitika paachauya mumakore okubwinya pakuonekwa kwake kwechipiri. Zvino kana maJudha ayo akamubaya, munoziva rimwe gwaro rinoti vachamubvunza kumavanga ayo akawana kupi, iye akati muimba yeshamwari yangu. Zvino ichange isingori nguva yokuchema kwemajudha ayo akamuramba saMesiya, asi ichava nguva yokuchema yevahedheni vachasara shure kuno vakagamuchira vakamuramba saMesiya wavo wezuva rino. Vachange vachiungudza nokuchema, mhandara yakavata ichange ichiungudza. Ndeiyo kereke yakaramba kuva nemafuta muchiedza chayo. Kwaiva nemhandara 10 dzakabuda, vose vanhu vakanaka, asi vashanu vavo vaiva namafuta mumarambi avo. Vamwe vashanu vaiva vanhu vakanaka, vanhu vakanaka, asi vakatadza kuwana mafuta mumarambi avo. Zvino vakarasirwa kunze murima rekunze, uko kuchava nokuchema, kuungudza nokugedageda kwemeno. Ezvino izvi vachange vachiungudza, Bhaibheri rakati pano vachange vachiungudza pamwe nokurwadziwa mumwoyo zvikuru, kusvikira pokuti pano ndichakupai rimwe Genesis 45, kana vachida kusvikapo ngatiende kwariri kwechinguwana uye tigozviverenga zvakare muna Genesi ba. Tinotenda pachitsauko 45 chaGenesi. Ndiri kuda kutora izvi pano Josefa achizvizivisa kuvanhu vake vake. Zvino tichatora izvi kuti tigoraridza mifananidzo yezvichazoitika muzuva iroro. Zvino tichazvibatanidza pamwe chete. Zvino Josefa haana kugona kuzvidzora pamberi pavakanga vamire naye, akadana achiti, budi Simon wose abve pano paneni. Zvino rangarirai, Josefa ari kuzvizivisa akadanidzira, munhu wose ngaabve pamberi pangu. Zvino kwakanga kusino munhu wakamira naye Josefa achizvizivisa kuvana vababa vake. Akachema kwazvo. VaIjipita neveimba yaFaro vakamunzwawo aifanira kunge akadanidzira neinzwi repamusoro. Ipapo Josefa akati kuvana vababa vake, ndini Josefa, ko baba vangu vachiri vapenyu here? Vana vababa vake vakasagona kumupindura, nukuti vakanga vachichika pambiri pake. Josefa akati kuvana vababa vake, doswedera henyu kwandiri, ndapota, zvino vakaswedera. Iye akati, ndini Josefa, mwana wababa wenyu, uyo wamakatengesa ndikaiswa Ijipita. Zvino musazvidya mwoyo, kana kuzvitsamwira, zvamanditengesera kuno, nokuti Mwari wakandituma pamberi penyu, kuti ndichengete upenyu. Oh, zvakaisonaka sei. Nokuti zvino ave makore maviri, kune nzara panyika ino, mamwe apo muchazova, kutange kusina chirimwa kana gohwo. Mwari wakandituma pamberi penyu, kuti ndikuchengetei, muve nevamwe vachasara panyika, ndikuraramisei, kuti musunungurwe nokusunungurwa kukuru. Regai ndichitotora zvino ndizvienzanise naZekaria 12 kwechingwana. Zvino tinozviziva mumufananidzo. Ukadzidzisa mufananidzo, zvino unozogara uchizvibudisa nemazvo ndinofunga mumufananidzo. Zvino Josefa paakaberekwa aivengwa nevakoma vake. Ndizvo here? Zvino ndinoda kukuratidzai kuti Josefa anomiririra kereke yakazadzwa nemweya. Josefa aivengwa nevakoma vake. Sei? Nokuti akanga ari munhu wemweya. Josefa hapana zvaigona kuita nokuti aiona zviratidzo. Hapana zvaigona kuita nokuti airota hope. Munoona, pamwe nekugona kududzira hope. Iye ndizvo zvakanga zviri maari. Hapana zvimwe zvaigona kuratidza kunze kwezvakanga zviri maari. Saka zvino vakoma vake vaimuvenga pasina chikonzero, asi baba vake vaimuda nokuti baba vake vaiva muprofita. Maona zvazvaive naJesu. Mwari aida mwanakomana wake, asi vakoma, vafarisei nevasadhusi vaimuvenga nokuti aigona kupodza varwere nokufanotaura zvinhu zvaizovapo pamwe nokuona zviratidzo kududzira. Muri kuona zvandiri kureva? Vaimuvenga pasina chikonzero. Zvino chii chavakaita kuna Josefa? Vakanyepera kuti akanga afa ndokumukanda mugomba ndokutora jasi rakazara neropa rine mavara manomwe, iro baba vake panongori nemavara manomwe bedzi kumurara wungu. Zvino murara wungu tinoziva kuti tichasvika kwazviri munguva shoma inotevera. Ndinofunga kuti nhasi manheru, murara wungu uri pamusoro pake pano Jesu apa achange achiratidzika sedombo rejaspisi neresadhiyo nemurara wungu. Murara wungu isungano. Zvino ndiyo yaiva sungano yaMwari pana Josefa. Zvino vakaisa ropa pajasi rake ndokudzokera naro kuna baba. Zvino iye ainge achinzi afa, uye asi akazosimudzwa achibuda kubva mugomba ndokuiswa ndokutengeswa kuna Faro, mumwe munhu muIjipita. Zvino mukuru wemauto akamuchengeta. Zvino pavakadaro, iye chimwe chakaipa chakamuwira ndokumukandira mujere. Zvino imomo ndokuprofita ndokuudza varume vaviri kuti mumwe aizoendepi uye nekwaizoenda mumwe mubiko wewaini nemubiko wechingwa pane zvavakanga varota. Zvino akazosimudzirwa kubva ipapo kuenda kuruoko rwerudzi rwaFarao, uye hapana munhu aigona kuuya kuna Faro kunze bedzi nekuna Josefa. Ezhi, zvino apo Josefa zvino akanga atengeswa kuvaIjipita, zvino tarisai zvose zvaainge aita zvaifananidzira Kristu. Onai mubiko wewaini uyu pamwe neuyu mubiko wechingwa imomo, vari vaviri vakava nezviroto. Zvino Jesu paakanga ari muimba yake yousungwa, rangarirai, Josefa akanga ari mujere. Zvino Jesu paakanga ari mujere rake, chirudzi akarovererwa pamuchinjikwa, pakava nemumwe akaponeswa nemumwe akaraswa. Josefa paakanga ari mujere, mumwe chete akaponeswa, mumwe akaraswa. Uye cherechedzai, zvino mushure mekunge Jesu abviswa pamuchinjikwa, akasimudzirwa kudenga uye agere kuruoko rwerudyi rwemweya mukuru Jehovha. Hakuna munhu anogona kuuya kuna Mwari asi nokwandiri. Hakuna makaziwa Maria, hakuna akaropafadzwa uyu kana akaropafadzwa uyu, asi nemuna Jesu Kristo, mumiririri ogariko pakati paMwari nevanhu. Mutumbi unokosha uyo waiva ugaro waMwari pakati pedu wakatora zita raMwari. Zvino Mwari akatora zita remunhu, Mwari akatora. Tarirai pano, pakutanga apa Adama ndiri kutotadza kubva pazviri, zviri kuita sokunge mumwe munhu ari kutadza kuzvibata pane imwe nzvimbo. Tarirai, pakutanga regai ndikuratidzei chimwe chinhu zvakare. Mweya Mutsvene uri kundiyambira kuita izvi. Ndave kusiya chidzidzo changu kwekangowana. Apo pakasvika nhau dzokutanga mukubwinya kuti mwanakomana akanga arasika, Adama, Mwari akatuma ngirozi here? Akatuma mwanakomana here? Pane mumwe here waakatuma? Akauya pachake kuzodzikinura mwanakomana wake akanga arasika. Hareruya! Mwari haana kuzvikumikidza kune mumwe munhu kunze kwake oga. Mwari akaitwa nyama, akagara pakati pedu, akadzikinura munhu pachake. Ndezvokuti takaponeswa. Bhaibheri rakati, neropa raMwari. Mwari anofa aka, Mwari asingafi, akaitwa anofa, kuitira kuti agobvisa chivi, kuti ave gwayana pachake, kuti apinde mukubwinya, akafukidzwa, uye aine ropa rake, pamberi pake, seri kwechidzitiro. Zvino Josefa, hoyo anodzika kuIjipita, zvino ikoko, akakwiridzirwa kubva mujere rake, kuenda kuruoko rwerudzi rwaFarao, akabva aitwa mutariri. Zvino zvinhu zvose zvakabudirira mumazuva aJosefa. Zvino Jesu paanodzoka, kunyange gwengwa richatumbuka seruva rerozi. Iye ndiye mwanakomana webudiriro, mufananidzo waJosefa. Vakaisa Josefa mukuru wemauto, akava naye mumba make. Zvose zvaaiita, aibudirira. Vakamuisa mujere, jere rose ndokubudirira. Zvose zvaaiita, aibudirira. Zvino paakakwidziridzwa kumusoro-soro kwaFarao, muteeri waFarao, zvinhu zvose muIjipita zvakabudirira kudarika zvimwe zvose pasi rose. Paachadzoka, ichava nyika yebudiriro. Magwenga ekare achatumbuka, uye pachava nechokudya kwese kwese, uye tinokwanisa munhu wose kugara pasi pemuonde wako, ugoseka nokupembera, uye ugogara nokusingaperi mupo hwake. Paachadzoka samambo, aiva mwanakomana womunhu, muprofita. Amen. Aiva mwanakomana wemunhu, chibayiro, muprisita. Iye mwanakomana wemunhu, samambo, mwanakomana waDhavhidha, agere pachigaro choushe hwake. Mwanakomana wemunhu ndiye kura Mwari akaratidzwa semwanakomana wemunhu, akadzika pasi akava munhu kuti abvise zvivi panyika. Akava munhu semuprofita, akava munhu semuprisita, akava munhu samambo. Mambo wekudenga, mambo wavachene, mambo waziyenda nakuenda. Akagara nguva dzose ari mambo, achagara nguva dzose ari mambo, mambo waziyenda nakuenda. Zvino cherechedzai pano, Josefa, Josefa asati aenda, vaitofanira kuridza wamanda kutanga. Zvino vanhu vaidaidzira, gwadamirai Josefa. Zvisinei kuti munhu ainge ari kuitei, ainge ari kutengesa chimwe chinhu mumugwagwa, kana hwamanda iyarira, aigwadama nebvi rake, mumwe munhu ainge ave kutoda kutambanudza ruoko rwake kuti atore mari yake, asi aigwadama nebvi rake. Josefa akanga ari kuuya. Mutevedzeri ainge ave kutoda kuita basa rake. Zvino chii chaakaita? Iye akatozomira. Josefa ari kuuya, hwamanda yarira. Rimwe remazuva ano, zvinhu zvose, kunyange nguva dzichamira, apo hwamanda yaMwari icharira, nevakafa muna Kristo vachamuka. Zvino mangwanani ouya, munaziyenda nakuenda, anopenya akarurama. Zvinhu zvose zvichagwadamisa ibvi, ibvi rose richagwadama, uye ndimi dzose dzichazvipupura. Tanga iye zvino, zvivi zvevamwe vanhu zvinofanira kuenda mberi, zvimwe zvinotevera. Asi zvinocherechedzai zvakaitika. Zvinobwinya sei? Zvino Josefa, apo mushure mokuroora muhedheni, ndokuwana mhuri, Ifuremu naManase, vanakomana vake. Makacherechedza here kumagumo, apo Josefa, Jakobho, akatanga kuropafadza Ifuremu naManase? Paakatanga kuisa maoko ake, akaisa Ifuremu kurudyi, Manase kuruboshwe, kuti maropafadzo eruoko rwerudyi aende kune wokutanga. Asi paakatanga kunamata, maoko ake akapesana, zvino ndokupa muduku maropafadzo eruoko rwerudyi panzvimbo yeuyo akanga ari kuruoko rwerudyi. Zvino Josefa akati, handizvo baba, ndokuti maisa maropafadzo pana Manase panzvimbo yepana Ifuremu. Zvino iye akati, Mwari apesanisa maoko angu. Chinyi? Kubva kumaJudha, mukuru akatanga kusarudzwa naMwari. Nemumuchinjikwa, maropafadzo akauya achidzoka kuvahedheni kuti atore mwenga. Maropafadzo akauya nemumuchinjikwa kubva kumuJudha kuenda kumuhedheni. Vakaramba muchinjikwa nokudaro, akawana mwenga wechihedheni. Zvino apo Josefa, izvi zvisati zvaitika, paakange akanzwa nezvevakoma vake, avo vakanga vasiri kuyanana kwemakore akawanda muJudha. Zvino tarisai, tave kudzokera kuna Zakariya zvino, paya pavanoungudza nekuchema nekuungudza, kunyange mhuri dzichazvipatsanura kubva pane dzimwe mhuri, vobuda voti, ko takazviita sei? Ko takambozviitireiko izvi? Paya pavanoti, ko mavanga aya makawanepi? Mavanga ari mumaoko enyu. Kunyange naivo vakamubaya, achauya nemakore uye vachamuona. Kunyange avo vakamubaya, zvino imba yoga yoga ichachema, uye vachaungudza, vachashaya zvokuita. Zvino apo Josefa munoziva nyaya yacho haakaona makomo ake ndokuita sokunge akanga asingagoni kutaura chihebheru ndokutora muturukiri kuti amuturukirire zvino akaita sokunge akanga asingagoni kutaura chihebheru asi ane zvaaida kuona zvino pakupedzisira rimwe zuva apo pavakaunza munun'una wake makacherechedza here aiva Benjamin akatungidza mwoyo wajosefa chingava chiri chinhasi chichatungidza mwoyo wake josefa wedu jesu iyo kereke duku yanga iri munyika iri zasi muiran uko iyo yanga ichichengeta mirayiro yamwari vanhu vatsva vachangoberekwa vakaungana mupalestine vakadzoreredzwa zvakare nyeredzi iya ine makona matanhatu yadhavhidha mureza mukuru pamakore kudarika mamwe ose pasi rose nyika yakabarwa makore mashoma apfuura heyo iyo israeri ndudzi dziri kupamuka israeri iri kupepuka zviratidzo izvo bhaibheri rakafanotaura mazuva avahedheni ava mashoma azere nezvinotyisa dzokai o vakaparadzirwa kwenyu zuva rerudzikinuro roswedera mwoyo yevanhu yokundika nokutya ingozvitarirai vose vanga vemipengo zadzwai nemweya marambi enyu akagadzirwa uye akajeka tarirai kudenga rudzikinuro rwenyu rwaswedera vaprofita venhema vari kunyepa chokwadi chamwari voramba kuti jesu kristu ndimwari wedu glory asi chizariro chauya saka tichafamba pakafambwa navaapostori chaipo panzvimbo yavo nokuti zuva rorudzikinuro roswedera mwoyo yevanhu yokundika nokutya zadzwai nemweya wamwari marambi enyu akagadzirwa uye akajeka tarirai kudenga rudzikinuro rwenyu rwaswedera o josefa paakaona Benjamin muduku amirepo ndiye mununa wake muduku munoona Benjamin muduku zvino kumusoro uku ari ikoko agere ikoko marudzi enyika emajudha akadzokera ikoko kuchazove nezana remakumi mana emana ezviuru zvevachange vamirepo kuti vagamuchire Kristu pavanomuona achiuya vachati tarira uyu ndiye mwari wedu uyo watanga takamirira zvino vachaona makabayiwa ko aya akabvepi akati muimba yeshamwari yangu zvino vachaungudza nokuchema uye mumhuri yoga yoga marudzi avo adhavhidha nanafutari navamwe vose vachazvitsaura mhuri imwe neimwe vachizvichemera pavachamuona amire mumhepo uyo wavakabaya ko shoko rake richava rokuti kudini tarira zvakataurwa najosefa vaakati tarirai chimwe chinhu josefa paakaunza vana pamberi pake akavatarisa ndokuona Benjamin muduku akaona Efuremu ndokuona vamwe vose ipapo vanagadhi nevamwe vose zvino marudzi ane gumi nemaviri marudzi ane gumi ipapo akamira pamberi pake akavaona vose vakamirapo akaziva kuti vaiva vakoma vake zvino akatarisa Benjamin muduku akamuti ndee pauro pake ndokutanga kuzara akavaziva kuti vaive vake akati kudini itai kuti munhu wose abve kwandiri chii chakaitika kumudzimai wake nevana vakapinda mumuzinda ko kereke yevahedheni ichaendepi pakubvutwa mumuzinda mwenga haleruya mwenga uchabviswa panyika mukubvutwa zvino kana odzoka mwenga wake unenge usisipo paanozvizivisa kuhama dzake majudha avo vakamubaya avo vakamuramba asi mudzimai wake nemudikanwe wake neshamwari dzake dzepedyo ipapo shamwari dzake dzaakatumirwa namwari waiva naye mutemberi zvino paakatarisa akati vakanga vari hapana chavaiziva vakati oh muchinda mukuru uyu vakatanga kuti mumwe kune mumwe oh pamusoro pezvinhu izvo zvavakaita ndinotenda aive Efuremu kwete Efuremu asi ndakanganwa kuti ndiupi wacho zvino akati zvakanaka hataifanira kunge takauraya munun'una wedu josefa ndokuti munoona tave kuzvibhadharira rubheni akati hataifanira kunge takauraya munun'una wedu ndokuti nokuti munoona tave kubhadharira zvatakaita zvino josefa aive akamirapo havana kufunga kuti angagona kunzwa chihebheru asi aichiziva vamwe vanofunga haakwanisi kutaura kunzwisisa kutaura nendimi asi anoziva zvose nezvazvo anoziva umambo hwevahedheni hwakavamba nokutaura nendimi pamwe nokududzira mumusoro wendarama musoro wokutanga usati wawa chii chakagumisa ichi chizvarwa chokutanga chevaedheni, chinyorwa chendimi dzisingazivikanwe pamadziro, uye nemurume ikoko akakwanisa kudzidudzira uye nokutaura kuti zvaimbovei? Unoguma nenzira imwe cheteyo. Amen. Wakapinda ukapera nenzira imweyo. Vaifunga kuti akanga asiri kunzwisisa ndimi dzavakanga vari kutaura, asi aizviziva. Vakati, muri kuona zvatazowana. Zvino ipapo Josefa akaona kuti vari kunzwa urombo pane zvavakanga vaita. Zvino anoona kusuwa kwavo nekuzvidemba nokuda kwokumuramba. Saka ari kudzipa pauru pake zvino, agadzirira kuburitsa kereke yake kubva panyika, oenda naye mukubwinya. Ozodzoka zvino, ndudzi dzose dzepanyika dzichachema. Chii chavakaita? Ruben vose zvavo vakatanga kuchema vakati, oh, oh, vakatya ndokuti, ndiyeye? Zvino tave kuziva kuti tapinda padambudziko. Zvino achatiuraya. Zvino iye, tinoziva kuti tave kutoparadzwa izvozvi, nokuti uyo ndiJosefa anga ari kure nesu kwenguva yakareba. NdiJosefa mununa wedu, iye zvino tave munyatwa chaiyo. Akati, musazvigumukire. Mwari akazviitira kuchengetedza upenyu. Mwari akaitei? Sei majuti akaramba Jesu? Kuitira kuti isu vahedheni, kuitira avo vanhu vakadanira zita rake. Mwari akazviitira kuchengetedza upenyu hwekereke yechihedheni. Mwenga, marudzi ose akamuramba achachema, vachazvivanza mumapako nemumatombo nezvimwe zvinovoti, tivanzei, wirai pamusoro pedu imi makomo. Vakairamba, vakamuramba. Vanhu vose venyika vachaungudza nokuda kwake, uye muri yoga yoga muIsraeri ikoko ichazvipatsanura, mhuri dzichazvipatsanura imwe kubva kune imwe, uye vachiti, ko takambozviitirei? Ko takazosvika sei pakumuramba? Chirudzi, hoyo uyo amire, hoyo Mwari uyo watanga takamirira, zvino hoyo uyo aine mavanga ezvipikiri mumaoko ake, uye ndisu takazviita. Ndizvo chaizvo zvakataurwa nevakoma vake zasi ikoko pavakadzoka ndokuti, hoyo Josefa watakatengesa. Iye akati, ndini Josefa munun'una wenyu wamakatengesa kuIjipita. Oh, vakatya zvikuru. Zvino vakanga vari kuchema nokuungudza vachimhanya mumwe kune mumwe. Zvino tingadini? Akati, musazvigumukire, nokuti ndiMwari akaita zvose izvi. Mwari akandituma mberi. Mwari akasika vanhu vose vachena, vatema, vebrauni, veyero, munhu wose. Mwari akasika munhu wose, akasika muhedheni, akasika muJudha, akasika vose, zvose kuti apiwe mbiri. Zvino maJudha aitofanira kuzviramba kuitira kuzotora mwenga wechihedheni. Ndicho chikonzero mifananidzo yese yakadai, kuitira kuti mwenga wechihedheni nevana vake pamwe naye, kereke iya inobwinya yePendekosti yakashambwa muropa reGwayana, vaine simba rose rerumuko, ichigara mavari, ichasimuka rimwe zuva mukubvutwa, kamwe kamwe mukubwaira kweziso, kuenda kunova muropo waJesu. Apo iye anodzoka ozvikobuditsa zvose kuti azvizivise kuvakoma vake. Tarisai zviri kutaurwa nemagwaro pano mukuvhara. Oh, tarira, anouya namakore, meso ose achamuona. Zvino ari kutaura nezvekuuya kwechipiri, kwete kubvutwa. Naivo vakamubaya. Chitsauko 7, ndima 1, kana kuti ndima yechi 7, yechitsauko 1. Meso ose achamuona. Naivo avo vakamubaya. Marudzi ose enyika achamuchema. Hongo. Amen. Zvino ndipo pano pachitaurwa chikuru. Ndiani uyo? Ndiani uyo wavari kuzotsvaka? Ndini Alfa neOmega. Ndini A na Zete wechiGiriki. A na Zete, alfabeti yechiGiriki. Mabasa 2:36. Mu Petro akati, hakuna rimwe zita rakapiwa pasi pedenga rokuti vanhu vangaponeswa naro. Kana kwete, ndiregereiwo, ndataura zvisiri izvo. Akati, regai imba yose yaIsraeri izive zvemazviro kwazvo kuti Mwari akaita Jesu mumweyo wamakaroverera zvose Ishe naKristu. Johani 14:7-12. Thomas akati, Ishe tiratidzei Baba zvigotiringana. Akati, ndava nemi kwenguva yakareba zvakadai, ndazvino haundizive? Ndokuti, uyo aona ini aona Baba. Sei iwe uri kuti tiratidzei Baba? Ini naBaba vangu tiri chinhu chimwe. Ndakambozvitaura pane imwe nguva kune mumwe munhu. Mudzimai uyu akati, mirai zvishoma vaBranham. Ndokuti, imi nemudzimai wenyu muri chinhu chimwe chetewo. Zvakare, ndikati, asi kwete zvemhando iyoyo. iye ndokuti mati kudini ndikati uri kundiona here iye ndokuti hongu ini ndokuti uri kuona mudzimai wangu here iye ndokuti kwete ndakati saka ndezve imwe mhando yakasiyana akati kana mandiona munenge matoona baba saka izvozvo zvakabva zvangorigata saka muna mutere Johani kana Johani wokutanga 5:7 kusvika 8 imi mose muri kunyora pasi Johani wokutanga 5:7 kusvika 8 bhaibheri rakataura mutauri iye munhu wacho mumwe chete akanyora chizaruro ichi chaakapiwa najesu akati pane zvitatu zvinopupura kudenga baba shoko shoko ndiye mwanakomana baba shoko nemweya mutsvene zvino vatatu ava chinhu chimwe pane zvitatu zvinopupura panyika mvura ropa nemweya zvinowirirana hazvisi chinhu chimwe asi zvinowirirana muhumwe haugoni kuvana baba usina mwanakomana haugoni kuvana baba kana nemwanakomana usina mweya mutsvene ndizvozvo asi uno zvino mvura ropa nemweya ndizvo zvinhu zvinodikanwa kuti upinde mumutumbi wake kuberekwa kwepanyama kana kuchiitika chii chinhu chinotanga kuitika kana mudzimai ari kusununguka mwana chinhu chokutanga imvura chinhu chechipiri iropa ndizvo chinhu chinotevera mweya mwana anogamuchira mweya otanga kufema mvura ropa nemweya ndizvo zvinogadzira kuberekwa kwepanyama uyezve kuberekwa pamweya rubhabhatidzo rwemumvura muzita rajesu kristu kururamiswa nokutenda uchitenda muna ishe jesu kristu mvura chii chinotevera ropa kucheneswa kugezwa nokumubudisa ndipo pamakakundikira imi vanhu vechinazarini makangogumira ipapo asi hamuna kuzopfuurira mudziyo wakacheneswa uri paaritari wakagadzirira kushandiswa asi hausi kushandiswa vakaropafadzwa avo zviropafadzo vane nzara nenyota yekururama nokuti vachazadzwa mudziyo wacheneswa ndizvozvo zvakafanana nemhandara inzwi rokuti mhandara rinoreva kuti akachena mutsvene asina kusvibiswa nemurume akacheneswa vashanu vaiva nemafuta uye vashanu vakanga vasina vashanu vaiva vakazadzwa asi mumwe wacho akarambira mukucheneswa makagamuchira here mweya mutsvene kubvira makatenda imi mabaptist mapresbyterian hatizivi kuti kune mweya mutsvene zvino makabhabhatidzwa norubhabhatidzo rwupi mushure mokuturika maoko ake pamusoro pavo ivo ndipapo mushure mokunge vaponeswa vacheneswa vakazozadzwa nemweya mutsvene ndizvo mvura ropa mweya jesu akauya kuzoshamba nokuchenesa uye nokuchenesa kereke kuitira kuti agouya kuzogaramo neropa rake pachake akapa ropa rake rakaberekwa namwari kuti agotishamba kubva pakuberekwa kwedu kwekusangana kwemurume nemudzimai zvino ozotipa mudziyo wakacheneswa mutsvene kuitira kuti iye omene agouya kwenguva shoma nyika haizondionizve asi ini muchandiona nokuti ini chisazita chedungamunhu ndichave nemi kunyange mamuri kusvika kumagumo amen rwendo rwose ndichava newe uye mauri mabasa andinoita muchaitawo zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda mwari ari mukereke oh ini zvangu umwari pane zvitatu zvinopupurira kudenga baba shoko mwanakomana mweya mutsvene ivo chinhu chimwe chete zvino unogona kuponeswa usina kucheneswa unogona kucheneswa apo usina mweya mutsvene mweya wakanaka wakacheneswa usina kuzadzwa uchichenesa mwoyo wako uchishamba mwoyo wako usina kuuzadza nechimwe chinhu ndizvo zvaakataura kana mweya wetsvina wabuda mumunhu unofamba munzvimbo dzakaomarara unodzoka wosvikowana imba yawo yakashongedzwa wobva wapinda magumo emunhu iyeye achange akashata zvakapetwa kakawanda zvakapetwa kanomwe kudarika zvaaive pakutanga ndizvo zvakaitika kwamuri imi vepilgrim holiness manazarini nevamwewo makagamuchira zvino mweya mutsvene pawakauya ndokutanga kutaura nendimi nokupa zviratidzo nemashura makazvidana kuti dhiabhorosi muchimhura mabasa amwari muchiati chinhu chine tsvina zvino munoona here kwakaenda kereke yenyu budai kubva maari nguva yasvika chizaro chajesu kristu chiri kudzidziswa mwari achizarurwa musimba rokuratidzwa kwake nemweya mutsvene amen zuva rerudzikinuro raswedera zvino umwari maari Timotiyo wekutanga 3:16 hakuna ungaramba kuti chakavanzika cheumwari chikuru kwazvo nokuti mwari wakaratidzwa panyama wakaonekwa nevatumwa wakatendwa panyika wakakwidzwa mukubwinya oh zvinoramba zvichienda zvichienda zvichingoenda asi tave papi zvino pamagumo endima yesere Maneri ano, tinotangira pandima ye, yechifumbamwe, chiratizo chepatmos. Oh, mune zinu zikuru imomo, zakati mirira. Muno muda here? Nde, no muda. Nde, no muda. No guti agatanga kundi ida. No gutenga rupo ne so wango pamote wekarivari. Unonyaso zita here. Komari avizisa here kwa uri. Azaru kwa kuti iye ndiye mwana komana wa Mwari, Jesu Kristo. Mwari achiratidzwa munyama kuti abvise zvivi. Ari kuzvizarura mazuva ano okupedzisira mumakereke ake achizvizivisa. Zvino izvozvi zviri kuitika mukereke. Tarirai mugoona pamagumo emaridzo ino kuti Bhaibheri ariti here zvinhu izvi zvichaitika saizvozvo. Onai kuti hazvina here nemo chaimo. Muzera reEfeso nemuPegamo tiatira zvichidzika muzera roga roga rakataura zvaizoitwa naRuda nezvaizoitwa naWisiri uye kuti sangano iri rePentecost richapinda muchinano cheRaodikia chekudziya asi pakati paizvozvo achadhonza vanhu ndizvo chaizvo tave kumagumo. Oh, ndinofara zvikuru uye oh semaonero andakazviita ndichikwachuka uye ndichitarisa shamwari dzangu nezvimwe ndichiona nyika nenyonga-nyonga yairi mairi, uye ndinobva ndafunga kuti, kudzoka kwashe koswedera pedyo, tave kumagumo ezera. Mwoyo yevanhu yave kukundika nokutya, kwese kwese, munhu wose, pane yambiro kubva pamaredhiyo, nguva dzose, garai makagadzirira kurwiswa kubva muchadenga, torai izvi, torai izvo, mugodzika mukamuri yepasi pemba, muchavanda sei kubva kwazviri. Hamukwanisi kuvanda kubva kwazviri, saka chinhu ichi chinodzika pasi mafiti zana nemakumi mashanu, kwemamaira zana nemakumi mashanu, munharaunda yakapoteredza zvokuti kugwina kwachinoita kunogona kana chichinge charova pano chinozunzira Indianapolis pasi zvokuti chinobva changoputitsa Indianapolis kuita zvidimbu zvidimbu charova kuno muLouisville. Munoona chimwe chazvo zvakaoma kutaura zvimwe zvavainazvo pamusoro peizvi uye tarirai haufanire kudaro munoziva Russia haisungirwe kuita zvakadaro. Cuba inogona kuzviita kanzvimbo kapi zvako kaduku kanzvimbo kaduku kakaenzana neAlcatraz iri uko kanogona kuzviita kupedza pasi rose. Chinhu choga chaunofanira kuita kungonyatsochinangisa wobva wadhonza tambo imwe chete. Haudi mauto, unongoda mupengo mumwe chete kuti azviite anenge ari mumaoko adiabolos. Ndizvozvo chaizvo anogona kuzviita. Chinonyaya yose inobva yapera, chinenge zvatopera. Asi oh, regai ndikupei chinhu ichi chakaropafadzwa. Kana tave kuona izvi zvave pedyosa, apo patinoona kuti zvinogona kuitika mangwanani asati asvika, rangarirai, kereke inoenda kumusha zvisati zvaitika, kubvutwa kunoitika zvisati zvaitika. Zvino kuitira kuti musavhiringike, rangarirai, Jesu akati, sezvazvaiva mumazuva aNoa, sezvazvaiva mumazuva aRoti, rangarirai, pasati pambova kana nemvura yati yambonaya, Noa akanga ava muareka. Vaona, Noa akanga ava muareka, akatakurwa nemune izvi. Uye zvino, Noa aive mufananidzo wemuJudha. Asi Enoki akaenda kumusha asina kufa. Zvino Noa paakaona Enoki achienda, akaziva kuti nguva yaive yakwana kuvamba paareka. Ndizvozvo, ndicho chaive chiratidzo chaNoa. Paya Enoki paakaenda kumusha, zvino panongobviswa kereke yevaHedheni, ipapo anobva azvizivisa kuIsraeri. Maona, ndizvozvo. Rangarirai, mumazuva aRoti, sezvakataurwa naJesu, pasati pambova nedongwe rimwe remoto ranga ratirawira pasi, mutumwa uya akati, kurumidza, kasika, buda muno, nokuti hapana zvandinogona kuita kusvikira wabuda. Pasati pambova nemoto wanga wati warova, Roti nemhuri yake vakanga vatobuda vaenda, saka kubvutwa kuchauya matambudziko asati atanga. Matambudziko, vanhu vazhinji vanoavhiringidza, tichazvi twasanudza svondo rino, Ishe vachitendera, Ishe vachitibatsira. Rangarirai, muri kutarisira nguva huru yematambudziko, iyo yaiva kana mukazvifananidza muno muBhaibheri, ndeayo mazuva okutambudzika kwaJakobho, muri kuona paakanga ari kunetseka. Izvozvo zvakanga zvisinei nechekuita nevaHedheni. MuHedheni haanei nechokuita nazvo. Apana mfananidzo mubhaibheri wezvakadaro. Kereke yeHedheni inovhutwa. Zvino muri kutarisira mvura kuti igoshanduka kuvaropa nezvimwe zvakadaro. Izvozvo zvinouya kuIsraeri zvakare. Kareko naMozisi naEriya pavanodzoka. Eriya kechina anodzoka mumweya. Kana kuti uyo Mozisi akafa, havana kuziva pavakamuviga. Aitofanira kumuswa pakati penguva iyoyo nenguva iyi. Nokuti pagomo rokushandurwa aivepo achitaura naJesu. Haana here? Maona. Saka vachadzoka vozourayiwa vonge vakarara mumugwagwa wepamweya unonzi Sodoma, uko Ishe vedu akarovererwa Jerusarema. Vachaparidza kumaJudha vogorova nyika nokuvhara matenga nezvimwe zvakadaro. Zvino magumo eshimuri yavaHedheni anoenderera obatana neizvi. Zvino vaHedheni vanoenda kumba. Zvino shumiro iyi inoenderera mberi. Pachava nokuparadzwa kwezvinhu zvose. Zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvenyika zvakawa nezvimwe zvose. Apo zvitunha zvaive zvirere mumigwagwa mazuva matatu. Tarirai kuti zvaiva zvemhando yakadini. Tarirai mifananidzo iyi yandakawana kubva zasi kuSouth America. Pavakauraya mumishinari wePentecost ikoko, mudzimai wake areri mumugwagwa naiye pamwe nevana vaduku vaviri, kasikana kaduku, dumbu rako rakazvimba sezvizvi. Havana kana kumbovaviga. Vaifamba ipapo vovashipira saizvozvi kwemazuva matatu kana mana. Hamakopi vakatora mufananidzo wacho. Ndinawo kumba. Munoona maitiro avanoita. Zvino vanotumirana zvipo mumwe kune mumwe. Tarirai pazvinofananidzirwa mubhaibheri. Munoona kuti ikereke ipi ichazviita. Ndizvozvo zvave pedyo uye zviri kuswedera sezvinoita nyoka iye zvino. Zvine unyengeri hwazvinokwanisa, chiratidzo chezvinhu zvaiye zvino. Tarirai chiprofita icho ichi vakandipa muna 33 kuti zvaizoitika sei. Vaizotendera madzimai kuvhota. Mukuvhota vaizosarudza munhu asiri iye. Pane zvinhu zvinomwe zvakapuwa uye zvishanu zvazvo zvakatoitika. Chinhu chaitevera aiva mudzimai mukuru, kereke, rimwe simba kana chimwewo chinhu zvaizotora simba pamusoro peUnited States ino rekutonga. Zvino ndakazoiona yave semadota irere payakasvika kumagumo. Yaive nguva yokuguma. Chakati vaizova nomuchina waigona kufamba vakanga usingazodi muchikairi mauri vachangopedza kuunatsurudza zvakakwana. Chakati makore gumi nerimwe Mweya Mutsvene wakataura kwandiri, hezvo zviri papepa haukwanise, hazvirambike. Hezvo zviri papepa sokutaura kwakaita Mweya Mutsvene makore gumi nerimwe Magnet Line isati yavakwa. Ndakati maGerimani, America ichango President Roosevelt ndiye achava ndururani yakadarika vose. Uye ndizvozvo, ndizvo zvaiva. Handisiri kukurwadzisai imi maDemocrats, asi ndiri kukutaurirai. Haasi muDemocrat kana muRepublican zvino. NdiJesu Kristo, mwanakomana waMwari, watiri kutaura nezvake. Ini handisi muDemocrat kana muRepublican, ndiri muKristu. Saka zvino, ivo chingadai chaive chii, asi macherechedza ipapo. Zvino tarirai pano, rimwe zuva kana muchida kuona kuti iboka renhubu zvakadini, vachitora michina iya, vachiigadzira. Kuti nguva dzose pamunovhotera vaNixon mainge muri kutovhotera mumwe muchinda uya panguva imweyo. Edgar Hoover akabvisa muchina iyi. Vangani vanga vari kuzviverenga, handiti chokwadi. Zvizere mumapepa munhau nezvimwe zvose. Muri kuona patave, hakuchisina chinhu chakatendeka kunze kwaKristu. Amen. Bhuku riya rakare rakaropafadzwa. Ndiroroga rinokutaurira kuti uri ani, kwaunobva nekwauri kuenda. Hongu changamiri. Ndeiri bhuku rakare rakaropafadzwa. Zvinondiita kuti ndimude. Ari kudaro iwo. Tenda kumuna baba. Tenda mumwanakomana. Kutenda mumweya mutsvene. Ava vatatu chinhu chimwe. Madhimoni anodedera uye vatadzi vanopepuka. Kutenda muna Jehovha kunoita kuti zvinhu zvose zvizunguzike. Amen. Izva guru riri pamberi pedu vashamwari. Chizaruro chaJesu Kristu icho Mwari akapa kumutumwa wake ndokuuya akazviratidza kuna Johani kuitira kuti zvigozivikanwa nemumazera ekereke, zvinhu zvatakachengeterwa. Dai Ishe vatiropafadza zvino patiri kumira netsoka dzedu kune uyo ari kuridza piano, tiridzireiwo kana muchikwanisa. Tora zita raJesu pamwe newe. Zvino teererai pasina kupokana. Pane vaenzi pano pakati pedu muno mutabhenakiri mangwanani ano. Ndinoda kuti muvakwazise maoko, vakokei vaende nemikumba nezvimwewo, uye itai munhu wose anzwe kugamuchirwa. Ndinoda munhu wose kuti ave nechokwadi chokuzviita. Zvino rangarirai shumiro inotanga na 7 o'clock nhasi manheru. Zvino na 7:30 ndichange ndichitaura nezvechiratidzo paPatmos mangwana manheru. Ishe vachitendera ndichange ndichitaura nezvezera rekereke rokutanga Efeso, yezera rekereke. Zvino tave kuimba tora zita ra Jesu pamwe newe kambo kedu ketabenakiri kokuparadzana zvinoregai munhu wose aimbe zvino zvakanaka tora zita ra Jesu pamwe newe mwana wekusuwa nenamo richakupa mufaro nekudekara ritore kwose kwaunoenda zita rakakosha orinotapira tariro yenyika nomufaro wedenga zita rakakosha zita rakakosha rinotapira tariro yenyika nomufaro wedenga zvino tisati taimba ndima inotevera ndinoda mamethodist mabaptist mapentecost makatorike manazarini mapilgrim holiness kune vose tambanudza ruoko ukwazisane nemunhu ari pamberi pako ari parutivi rwako ari shure kwako uchiti shamwari mufambi wechikristu ndinofara kuva newe pano mangwanani ano ndinofara kuyanana newe pazvinhu zvamwari ndinoziva kuti tava nenguva yakanaka ndinotarisira kukuona pano zvakare nhasi manheru zvakangoita saizvozvo paunenge uri kukwazisana nevanhu mberi kwako shure kwako nevakakupoteredza pazita rajesu togwadama tokuonai nhasi manheru hamanevo tokuonai nhasi manheru tsoka mambo amadzimambo kudenga tichamugadza korona kana rwendo rwedu rwapera o zita rakakosha orinotapira tariro yenyika nomufaro wedenga zita rinokosha orinotapira tariro yenyika nomufaro wedenga kuzosvika taonana kuzosvika taonana kuzosvika taonana patsoka dzajesu kuzosvika taonana kuzosvika taonana kuzosvika taona ana mwari ave nemi kuzosvika taona nazvi zvino tichikotamisa misoro yedu kuzosvika taonana kuzosvika taonana.